maita henyu hama nevo. Ngati rambei takamira kweshunguwana zvino tichikotama kuti tinamati. Ngati kotamisei misoro yedu. Uye kana paine chikumbiro chakatsaurwa, mungachizivisawo here nemaoko enyu akasimudzwa. Zvinobata mumwoyo mako zvinhu izvozvo zvauri kuda. Wokumbira Baba wokudenga kuti vakupe. Baba vedu vekudenga, tiri kuuya kwamuri zvino muzita raIshe Jesu. Tiri kuuya tichitenda kuti zvinhu zvatinoshuvira zviri kuzoziviswa mumunamato. Uye kana tikatenda kuti tinogamuchira zvatinokumbira, zvinozopiwa. Zvino vimbiso iyoyo ndechokwadi chaicho. Makore ose aya takaiona ichiedzwa, uye tinoziva kuti ndechokwadi. Tinoda kukutendai kutanga nekuchengetedza upenyu hwedu nekutitendera kuti tidzoke pano zvakare pamwe chete. Takaungana pano muungano yaShe. Tinokutendai nekuda kwechechi, nekuda kwemufudzi, uye nekuda kwechokwadi chikuru chayakavakirwa pano uye chainomiririra. Tinokutendai nekuda kwomunhu wese ari muupo hwaMwari. Uye tinokumbira kuti mugova netsitsi kwatiri nhasi, uye mugotipa kunzwisisa kwatinoda, kuti tive mushandi anonyatsokushandirai nemazvo chaimo. Chishuwo chemwoyo wedu kukushumirai neruremekedzo nemwoyo wechokwadi, uye kuti muwane zvakanakisa kubva muupenyu hwedu zuva nezuva. Dai mafambiro edu akava ekuti munozofadzwa nezvinhu zvatinenge taita pazuva iroro. Zvino tinonamatira vanorwara vose nevane zvavari kuda nhasi, vari muupo hwaMwari pano nemuupo hwenzvimbo dzenyu tsvene kwese pasi rose, kuti Jehovha mukuru agouya musimba rake agopodza vose vanorwara nevari kutambudzwa. Wanai mbiri kuzita renyu guru. Ropafadzai chakavanzika chose chiri mumwoyo mangwanani ano chezvikumbiro izvozvo zvemunamato. Tinonyengetera zvino pamuri kutarisa zasi mumwoyo wese nekuona zvavanongedza kwazviri pavasimudza ruoko rwavo nekuva pachishuwo chavo. Zvino tiropafadzewo patiri kupfuurira mberi nekukunamatai, uye patichabva muchivakwa chino mangwanani ano tichienda kudzimba dzedu. Dai takwanisa kutaura sevaya vaibva kuEmaus, ko mwoyo yedu haina kutsva here mukati medu paanga achitaura nesu munzira? Tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Munogona henyu kugara pasi. Ndinoda kutaura kuti zvakanaka mangwanani ano kuva pano zvakare muungano yevanhu muupo hwaShe. Uye yatova mwedzi mishoma kubva zvandakadzoka. Uye musi wesvondo wapfuura ndaida kudzika zasi kuno, asi ndinofunga kuti kwaisava kuda kwaShe. Neimwe nzira, mupata uri kuno haundiitiri zvakanaka pautano. Pandinongosvika mumupata uno, ndinorwariswa nemhepo iri muno, uye ndinobva ndatobuda munyaviri muviri wese. Uye ndinofunga munyaviri wacho wakabva wanopinda mudumbu chaimo. Zvino ndairwara zvikuru ini ndichibvunda nekudedera nekutonhorwa. Zvino handina kutongokwanisa kuuya zasi kuno, kunyange ndakamuka ndikaedza kuzvimanikidza kuti ndidaro. Uye ndinoziva kuti ini ndaka mupata wacho hauna utano hwakanaka, uye hauna utano, uye handifanirwe kugara mauri. Zvino tinoda kuzivisa kuti takava nenguva huru kwazvo mushumiro dzaShe kunze uko munzvimbo dzakasiyana dzenyika kwatakadanirwa naShe kuti tishumire. Uye zvino ndanga ndisiri kutarisira kutaura mangwanani ano pangave pamusoro pei zvapo, asi hama Nevo vanga vachida kwazvo kuti nditaure chimwe chinhu chekuva pano nevanhu. Saka ini vanogara vaine nyasha nenzira iyoyo sekuziva kwatinoita tose hama Nevo. Uye tinoda hama Nevo. Zvino hapana zuva randisingafungi pamusoro pavo nemudzimai wavo nemhuri nevana vavo ndichivanamatira. Mwari vavape simba rekuenderera mberi, kupfuurira mberi. Sekuziva kwatinoita nguva yedu yave kupera. Tangova pedyo neramangwana kuti chiedza chemanheru chanhasi uye ini mhuri yedu iri kunze uko kumadokero. Tese yedu takawirirana nako zvakanyanya. Uye ndakawedzera uremu nemapaundi 12. Ndakatorasikirwa ne10 acho kubva zvandadzoka kuno. Uye Billy Paul akawedzera nemapaundi 18. Uye Rebecca na Sarah na Joseph vese vakawedzera uremu. Hongu kamudzimai wangu haana kuwedzera. Saka handitofanirwe kutaura izvozvo ndiri kumusoro kuno munoziva, nekuti ndinofanira kuzoenda kumba mushure mechinguva. Saka ini asi takava nenguva inoshamisa zvekushamisa zviya. Uye tinotenda zvikuru. Isu zvakaita sekuipa ndafunga kudzoka. Asi pane chinhu 1 chikuru, zvinhu 2 kunyanya zvatakapotsa, kuti hapana imwe nzvimbo inogona kutora nzvimbo yazvo. Chimwe chazvo shamwari dzedu pano nechechi. Zvisinei nekwatinoenda, tinowana shamwari uye tinotenda nekuda kweshamwari dzedu. Asi pane chimwe chinhu pane shamwari idzodzo dzakagara newe mumamiriro ezvinhu ose, zvekuti hapana nzira yekutsivanisa shamwari idzodzo. Zvisinei kuti imwe shamwari yacho ingava yakadii, hapana nzira yekutsivanisa shamwari yakadaro. Unenge wakatongomanikidzirwa mavari muri vamwe, uye isu tose pamwe chete tiri kutarisira kuuya kwashe mazuva achipetana zvavo. Uye zvakaita sekuoma kuedza kufunga kuti unogona hamugone kuparadzaniswa. Zvinouya mupfungwa dzangu nezverimwe gwaro randinotenda kuti rakanyorwa naPauro, uye akati muvaKorinde kuti hapana chiripo, hapana chichauya, uye hapana masimba kana kusasimira, kuziya nenzara, njodzi, kana chero chisikwa chiripo, kunyangwe upenyu kana rufu, chinogona kutiparadzanisa nerudo rwaMwari ruri muna Jesu Kristu. Kuti kunyange rufu pacharwo harungambotiparadzanisa, nekuti takabatanidzwa pamwe chete mumoyo mukuyanana kukuru uku pashoko raMwari. Uye kunyange rufu pacharwo harungambotiparadzanisa, tichabatanidzwa muna zienda naye kuenda guru kwenguva yose nemazera. Uyezve nevana ari mangwanani tinoenda kuchechi honguka. Asi kwese kwaunoenda hapana haisi tabanekeri duku iri pakona pano. Uye pane chimwe chinhu nezvayo. Ndasuwa kunzwa bhero diki rekare riya, uye ini richirira kumusoro uko ari mangwanani. Uye ndinofunga kuti harisi kurira panguva ino, nekuti havasati vaisa chiruvi chacho nazvino chebhero. Zvino kuzoungana pano pana 8 na Penn Street, apo mamwe makore 35 akapfuura, ndakapfugama pano mumachako ekare kuti ndivake chechi yangu yekutanga, uye kuti Ishe Jesu vakashanda neni kwazvo pamusoro pazvo. Uye nhasi inomira setemberi diki pano, uye zvidhina nedhaka inomira setemberi. Asi pakadzika mukati memwoyo wangu itemberi ichagara chero bedzi ndichirangarira. Uye chinoita chechi hachisi chivakwa, vanhu vanoungana pasi payo kuti vanamate Mwari. Tinotenda nokuda kwezvinhu izvi. Uye zvino ndafunga zvichida nokuti nguva yedu yanga yakwana potse, uye tichisina nguva yakawanda yasara, ndichangoita sekukuudzai muchidimbu zvimwe zvezvinhu zvakaitika. Uye ndiri kuzogadzira mamwe matepi pandinenge ndiri kuno, nekuti ndakakuvimbisai mose munoona kuti chero mharidzo itsva, mharidzo yepatepi ichatangira kubva paplatform ino. Pano ndipo panogadzirwa matepi ose, kwete kunze uku. Zvino hama Jim nevamwe vanoenda vachitengesa matepi mumusangano nezvimwe zvakadaro. Asi ipapo nguva dzose zviri pane chimwe chinhu chinobuda kubva pano kutanga maona. Ongororai chero kupi zvako kumashure, muchazviona. Ndiyo vimbiso yangu kwamuri, uye zvicharamba zvakadaro kusvikira Ishe Mwari vazvishandura. Uye ndinofunga zvino kuti vanotenga matepi edu vari pasi rose. Mharidzo inobva pano inotenderera pasi rose. Maona, kunze ichinopinda mumasango nekwese hako, inoenda nematepi akarekodwa. Uye kuvahedheni nevamwe vakadaro, nemumitauro mizhinji kwazvo yakasiyana-siyana yainodudzirwa mairi. Saka ndinoda ndichiri pano Ishe vachitendera kugadzira mamwe matepi matsva. Uye zvichida kana mufundisi vasina chimwe chinhu chiri kupfuta mumwoyo mavo nhasi manheru, zvinoka ndingade zvichida kugadzira tepi nhasi manheru. Uye zvadaro ndiri kuzoenda kuAkansas mangwana. Uye kana kuti Chipiri waro, Chipiri mangwanani unobatsira pamusangano mudiki ikoko, pamwe neInternational Brotherhood of Christians. Ndinofunga kana kuti pamwe ndazvitaura zvisizvo. ndechimwe chinhu pamusoro pe-National Brotherhood of Christians. Handitonyatsoziva, ndine urombo. Zvinonyadzisa, handizvere. Mazviita changamiri. Associated Brotherhood of Christians. Uye ndanga ndichifanira kunge ndatoveko kubva svondo zvino zvichienda mberi. Asi ndarega nhasi kuitira tabhanakeri kuti ndive zasi kuno. Uye zvakare ndichazobuda nechishanu. Ndizvere changamiri, ndizvo. Chishanu ndipo panopera misangano zasi ikoko. Uye ndichaedza kudzoka mugovera manheru kuti ndive pano svondo mangwanani, Ishe vachitendera. Ndichagadzirazve imwe tepi. Uye dzimwe nguva zvichida panguva ino, ndinoda kugadzira mamwe matepi mashoma tisati taenda. Uyezve ndiri kushingairira chaizvo Baton Rouge, Louisiana, kuconvention iyoyo. Uye zvadaro ndozodzoka. Uyezve ndinofanira kuenda chero zvazvinotora kuAnchorage, maona. Uye kubva kuFairbanks neAnchorage kuitira Christian Full Gospel Businessmen pamagungano iwayo. Uye zvadaro ndodzoka. Zvino kana Ishe vachitendera, ndichaenda kumusoro kuChicago vhiki rekupedzesera muna Chikunguru. Uye ndofunga ipapo sepanguva iyoyo. Ndichatokurumidza kuendesa vana kuArizona zvakare kuti vapinde, kuti vaende kuchikoro kunze ikoko. Nekuti Charlie, ndinofanira kunge ndiri pano musi wa15 wanyamavhuvhu. Saka ndinoda kunge ndadzoka panguva iyoyo Ishe vachitendera zasi kuKentucky. Munhu wese ari kuseka. Zvichida vamwe vatsva vanogona kutadza kuziva kuti zvarevei. Uye ndinongoita sekutarisira kuti hazvizonzwike sezvakaipa kubva papuratifomu, asi ndipo panotanga mwaka wetsindi. Saka amai Cox, ndiri kuvimba naizvozvo, munoona. Saka kwemavhiki mashoma zasi ikoko pazororo rangu. Zvino ndinotenda iyo. Ndine chimwe chinhu pano chandanyorerwa naBilly tumapepa tudiki. Zvino kamwe kacho kari kuti, baba, hama nevo vanoda kuzivawo kana mungakwanisa kukumikidza vana vaviri. Zviro kwazvo zvinongova zvakanaka. Uye hongu tine shumiro yekukumikidza iyo zvingave zvakanaka kuti tive nayo iko zvino. Uye ndinofunga kuti tichaita sekutora maminitsi 45 anotevera kana chimwe chinhu pakutsanangura zvimwe zvezvinhu zvakaitika. Zvino vazhinji vevanhu nemachechi zviri zvekuti kana ini ino itabhanakeri yakazaruka haina kumbobvira yakava sangano, uye Mwari ngavaite kuti irege kudaro zvachose, nokuti tinoda kuti ino ive nzvimbo yatisina, isina murayiro kunze kwerudo, isina chitendwa kunze kwaKristu, isina bhuku rezvidzidzo kunze kweBhaibheri. Uye zvakare hatina zvekuva nhengo, tine kuyanana mumwe nemumwe kuvanhu vese, masangano ose, munhu wese anogamuchirwa. Uye tine kuyanana pashoko raMwari, apo munhu wese anokwanisa kunzwa kugamuchirwa chaizvo. Uye pamaitiro edu chaiwo tinongoda Ishe Jesu. Uye hatisi boka revanhu vakadzidza pano. Tinongova vanhuwo zvavo vari kuedza kungoverenga Bhaibheri chete, uye tisingaise imwe dudziro kwariri kunze kwezvarinongotaura chete. Ndinotenda kuti Mwari vachatonga nyika nerimwe zuva neBhaibheri. Zvino kana vari kuzotonga nyika, uye kana pasina chiyero chekutonga nacho, ko vanhu vachaziva sei zvekuita? Maona, vangazove Mwari haugone kupa mhosva kuna Mwari yekusava nenduramo. Uye Mwari vanotofanira kuva nechimwe chinhu sechiyero chavo chavanotonga vanhu nacho. Naizvozvo, kana vakaitonga nechechi yeRoma Katorike, zvino chechi yechiGiriki yeOrthodox Katorike nemazhinji acho vakatorasika chaizvoizvo, nevamwewo vose pasi rose. Kana vakaitonga nechechi yeKatorike Greek Orthodox, uye kwete nechechi yeRoma, saka imwewo, zvino chechi yeRoma nemamwe ose akarasika. Kana vakaitonga nechechi yeLutheran, ipapo maPresbyterian vaparara. Kana vakaitonga nemaPresbyterian, maLutheran nemaBaptist vaparara, maona. Saka kana vakaitonga nemaPentecost, saka vamwe vose kunze kwemaPentecost vanenge vaparara. Asi havasi kuzoitonga nechechi ipi zvayo pamaonero angu, nekuti pane kupesana kwakawandisa nenyonganyonga yakawandisa. Asi vachaitonga, Bhaibheri rinoti vachatonga nyika naJesu Kristu. Zvino ndiwo magwaro iwayo. Zvino, uye Bhaibheri rakataura kuti pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari, uye shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu, mumwe chete zuro nasi nokusingaperi saka iye ishoko uye iri ndi Kristo ari muchimiro chetsamba zvino mubhuku reapokrifa kumukatorike zvakazarurwa kumuprotestandi muchitsauko 22 pakapera bhuku iri Jesu akati pachake kana chero munhu akabvisa shoko rimwe kubva mubhuku rino kana kuwedzera shoko rimwe kwariri mumwe cheteyo chikamu chake chichabviswa kubva mubhuku reupenyu saka ini chikonzero tichitenda izvi uye toramba tiri chaizvo izvozvo hapana vanogona kuita zvinhu zvavasina kunyora pano tinozviziva izvozvo asi chero bedzi tichingogara nezvavakanyora zvichange zvakanaka uye zvino mukukumikidzwa kwevana vazhinji vevanhu mamethodist vanovasasa tumvura uye ndinofunga kuti vanowana chirayiro chavo chekutanga muchechi yekatorike kana lutheran pamakore angangoita 12 ekuberekwa uye zvakaita seshumiro yerubhabhatidzo pavanozvarwa ndinofunga kuti vacheche vanosaswa tumvura uye ndinofunga kuti ndizvo zvakapatsanura manazarine kubva kumethodist makore mazhinji akapfuura mukubhabhatidzwa kwevacheche ndinofunga kuti ndizvozvo hama brown ndinotenda kuti ndizvo zvakapatsanura chechi yemethodist nenazarine nekuti manazarine havana kugamuchira kubhabhatidzwa kwevacheche asi kwatiri isu pano patabhanakeri kana tiri kuzogara nezvakataurwa nebhaibheri hapana nzvimbo mubhaibheri pavakambosasa chero ani zvake ndoda kacheche kunyangwewo munhu mukuru asi ivo bhaibheri rinoti nzvimbo yoga yebhaibheri redu pane zvevana vakaunza vacheche kuna Jesu uye iye kuti aise maoko ake pamusoro pavo nekuvaropafadza zvino akati regai vana vaduku vauye kwandiri uye musavadzivisa nokuti umambo hwekudenga ndehwevakadai saka naizvozvo tinoziva kuti tiri maoko asingakodzere ini nemufudzi kana mumwe womufudzi chero upi zvake kuti anzi maoko aishe Jesu zvino dai anga ari pano mangwanani ano vabereki ava vaizounza mwana iyeye kuna Kristu asi nekuti tiri pano tichimumiririra kuti tinomumiririra vaunza vana kwatiri uye tinovakumikidza kunashe nekuisa maoko edu pamusoro pavo mukurangarira shoko ravo guru nekuita kwavo saka ndiko kukumikidza kwatinoita vana vadiki ndafunga kuti pamwe vamwe amai vanogona kunge vari pano nemwana wavo asina kumbobvira akakumikidzwa kunashe kuti vangade kuuya pamwe chete navana amai ava kana vana baba vachange vachikumikidza vana vavo tinongovaunza kumusoro kuno tovapa kuna mwari uye tovanamatira uye toudza ishe kuti tiri kuisa maoko edu pamusoro pavo nenzira yekungotsiva avo uye ndizvo zviri pedyosa nemagwaro sezvandati ndawana kusvikira pari zvino zvino unogona kutora bhuku rako rezvidzidzo ugowana chimwe chinhu chakataurwa neboka revamwe varume asi ndinoreva zvakataurwa neshoko munoona zvino ndofunga ndanyatsozvijekesa kwazvo zvazviri zvino kana anoridza piano ndimi here vanoridza piano hama akauya kumusoro kuno hazvinyadzise here izvi muchechi mangu chaimo kubvunza kuti ndiani anoridza piano ndinotoita sendichagogodza pamusuwo allright vanoimba rwiyo rwudiki urwu kana kurwuridza vaunzei mukati vaunzei mukati hunzai vadiki kuna Jesu zvino ungano ichiimba rwiyo urwu ngatisimukei netsoka dzedu uye regai vana amai navana baba vari kuunza vadiki vavo vauye zvino vamire allright zvino mufundisi zvino tine muchinda mudiki pano akakotsira hake uye dzimwe nguva ivo vanoita amen ine karuzha saka tinozvinzwisisa izvozvo vachecheka zita renyu ndiani changamiri William Henry Vincent uye musikana wenyu mudiki Christina Maria Vincent kasikana kakaisvonaka kwazvo karere pafudzi rababa vako ndingamuwanawo here Christina handikwanise kutsiva baba vako pano unoona ngati mungaisawo here maoko enyu pamwana uyu ngatikotamisei misoro yedu baba vedu vokudenga tiri kuswedera pachigaro chenyu cheumambo kuti nhasi miri kumusoro uko kutenda kwedu kunotisimudza kudarika mwedzi nyeredzi kupfuura urongwa hwenyeredzi kunopinda muupo hwaSamasimba. Tinounza mwana mudiki uyu akaisvonaka. Hatizive zvatakabata mumaoko edu Ishe. Anogona kunge ari muranda mukuru kwamuri mumazuva ari kuuya. Tinovimba kuti ndizvo. Asi baba vemwana uyu vaunza mudiki uyu kwatiri kuti tiise maoko edu pamusoro pake, kuti tapupura kuti tiri varanda venyu, kuti tishande panzvimbo yenyu kusvika madzoka mozotora simba pazvinhu zvose. Kusvika panguva iyoyo Ishe, tinofanira kukushumirai mukutendeka nekuperera. Uye nemaoko edu akaturikwa pamusikana mudiki uyu, tinomuropafadza muzita raIshe Jesu Kristu, tichivimba kuti muchamupa upenyu hwakareba kana Jesu akanonoka. Uye dai akava muranda mukuru kwamuri, ropafadzai musha waachakudzwa mauri. Dai akakudzwa mukurayira kwaMwari agovashumira mazuva ose eupenyu hwake, ropafadzai vabereki vake. Uye dai vakararama kusvika vaona mwana uyu ari mudziyo unoremekedzeka kuna She. Nokuda kwechiito chavo nhasi, muzita raJesu Kristu, amen. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei changamiri. Zita rake ndi ava ndi Sister Tabet Teresa. Handitongoziva kana tichizogona kubata Teresa kana kuti kwete. Handifunge kudaro, anoziva zvakati wandei. Zvino ngatikotamisei misoro yedu. Baba vedu vekudenga, tichiisa maoko edu pamusoro pasisi wemudiki uyu achangobva mukukumikidzwa kwamuri. Vabereki vanoda kuti mudiki uyu akumikidzwewo zvakare. Dai nyasha dzaIshe Jesu Kristu dzazorora pamwana uyu, uye mugomupa upenyu hwakareba, upenyu hwakaropafadzwa hwekushumira kwamuri nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari vakuropafadze mudikani. Muropafadzwe mose. Muri vabereki vane rombo rakanaka kwazvo mangwanani ano kuva nevana vadiki vaviri ava vakaisvonaka. Zita rake Joe William Cartwright. Atora mukana wake wekurara mangwanani ano, ndinofunga. Alright. Zvino kana imi mose zvakanaka, munogona kumubata kana muchida henyu amai. Zvakanaka Joseph, uya kumusoro kuno. Alright, uye munogona kumubata henyu kana muchida. Baba vedu vekudenga, tinounza kwamuri uyu Joseph William Cartwright mudiki. Baba vamire mangwanani ano kuti vadzosere kwamuri izvo zvamakavapa muupenyu hwekushumira. Mwari ropafadzai mudiki uyu. Uye dai akararama upenyu hwakareba, aine hutano, akasimba, uye ave muranda mukuru kwamuri. Ropafadzai baba naamai vake, musha waacharerwa mauri. Dai Kristu akava muenzi uya asingaoneki panguva dzose. Uye tinopa mukomana mudiki uyu kwamuri kune upenyu hwekushumira muzita raJesu Kristu. Amen. Muropafadzwe hama Steve Cartwright. Musikana mudiki. Zita. Sylvia Shipi. Baba vedu vokudenga, tinoisa maoko edu pamusoro pemusikana mudiki uyu. Apo mudikani wake ari kumuunza pano mangwanani ano akamira paaritari. Dai maropafadzo angauya paari, Ishe Jesu vakanzi vaisa maoko avo iwo ane mavanga ezvipikiri pamwana uyu. Dai maropafadzo iwayo azorora pane mudiki uyu. Muropafadzei zvino, uye dai akararama upenyu hwakareba une mufaro, uye agova muranda wenyu. Uye ropafadzai musha wake, vabereki vake, vadikani vake. Muzita raJesu Kristu tinoita chiito chino maringe neBhaibheri. Amen. Muropafadzo. Muropafadzo. Munoona, achanga ari muimbi. Zita rake ndiani? Lori Ellen Meyer. Ndati achanga ari muimbi. Zvino ndirangaridza, ndinoimba kuti izvi hazvinzwike sezvakaipa kuchechi. Asi rimwe zuva ndaitaura nemumwe muIndia, aiva nemwana mudiki akamirapo, uye ndikati, zvino mukomana uyu muchinda akanaka. Uye mukomana uyu muchinda akanaka. Zvino mambo vacho vakanditarisa maminitsi mashoma, vakabva vatarisa pasi ndokuti, asika mukomana uyu musikana. Ndodaira kuti zvakada kungodaro nazvino. Mudiki, zita remusikana ndiani? Lori Ellen. Ellen ndiro zita renyu rekupedzisira. Maya. Lori Ellen Maya. Kanhu kadiki kakanaka chaizvo. Baba vedu vokudenga, tichiisa maoko edu pamusoro pemwana mudiki uyu. Uye muBhaibheri vakati vakaunza vacheche kwamuri, zvino mukaisa maoko enyu pamusoro pavo mukavaropafadza. Uye ndizvo zvatiri kungoitawo mukurangarira zvikuru zvamakaita panyika. Ropafadzai mwana uyu vabereki vake. Dai musha wacho wava nzvimbo yemunamato nguva dzose kutenda. Uye dai musikana mudiki uyu ararama upenyu hwakareba hune mufaro uye ave muranda wenyu mazuva ose iwayo. Uye dai mhuri iyi yarega kumbova nevhiri rakatyoka. Mukubwinya dai nhengo yese yaungana pachigaro cheushe chikuru chamwari nezuva iroro. Uye yoenda kunorarama nokusingaperi. Kusvikira panguva iyoyo Ishe, dai maropafadzo enyu ekusingaperi azorora pamusoro pemwana uyu watiri kuropafadza muzita raJesu. Amen. Ropafadzwai hama yangu. Mudiki uyu kanin'ina kake Rebecca. Baba vekudenga, tinoisa maoko edu pana Rebecca mudiki nokumuropafadzawo zvakare muzita raIshe Jesu sekunge ari kutoenda kumvura kuchidziva. Uye ndinovimba Ishe kuti zuva richasvika raachakura kusvika pakuzvidavirira kuti achaita sarudzo yake ofamba achidzika kuenda kuchidziva icho ogobhabhatidzwa kuti aregererwe zvivi zvake muzita raIshe Jesu. Zviitewo Baba, zvino muropafadzei nasisi vake vaduku dai akararama upenyu hwakareba hune mufaro uye agokushumirai. Amen. Muropafadzei, Ishe vakuropafadzei. Ndiye here uyu Jacqueline Greenold mudiki, mumwezve musikana mudiki akanaka. Baba vedu vokudenga, tinoisa maoko edu pamusoro pemusikana mudiki mukurangarira Ishe Jesu vakuru vakaisa maoko avo pamusoro pevacheche nokuvaropafadza. Uye dai ropafadzo rauya pamusoro pemwana uyu sekunge maoko enyu pachenyu ari pamusoro pake nhasi. Dai manga muri pano panyika mumutumbi wenyama, amai vacho vaizounza mwana uyu kwamuri. Asi sezvo isu seumiririri hwenyu vanouya kune vanotevera zvino Baba, uye tinokumbira kuti muropafadze mwana uyu uyo watiri kuropafadza muzita raJesu Kristo. Dai akararama upenyu hwakareba hune mufaro mushumiro yenyu. Ropafadzai musha wake waachakudzwa mauri. Dai ikagara iri imba yemunamato nguva dzose muzita raJesu. Amen. Ropafadzwa. Mune vaviri vavo here? Alright, zvino mukomana mudiki uyu ndii James David Humes. Ndafunga kuti ndakuzivai Sister Humes. Muri mumishinari imi nemurume wenyu. Murume wenyu ane mhere mangwana nano. Zvakanaka Ishe varopafadze hama Humes. Nai chokwadi mune vana vadiki vakanaka vakaishonaka. Uyu ndi David, uyu ndi ndanga ndichitotaura nehanzvadzi yekuFlorida mukamuri yekuverengera mangwanani ano. Mukomana mudiki uyu panga vanobva kuFlorida pavakanga vari ikoko. Mukomana mudiki angori kakomana kamuchinda kadiki diki kwazvo kakaenda muchivanze chekumashure. Zvino ndokunge kakatarisa mudenga kakati kakaona Jesu. Zvino kuna David Humes mudiki tinoisa maoko edu pamusoro pake mukukumikidzwa kweupenyu mushumiro kuna Jesu Kristo. Rambai muchiisa maropafadzo enyu mumusha wake Ishe. Uye itaiwo kuti baba naamai vake Ishe vave vakasimba uye vaine hutano kuti vaenderere mberi nebasa ramakavadanira kuti vaite semamishinari ari mumunda wekuvhangera. Uye zvino dai David mudiki akararama upenyu hwakareba hune mufaro wekushumira kuna Jesu Kristo. Tinokumbira izvi muzita raJesu. Amen. Zvino kumunin'ina wake muduku Joseph. O Mwari, angori kakomana kakatarisa kumatenga ndokuona chimiro chaIshe Jesu. Dai maropafadzo aMwari auya pamukomana mudiki uyu watiri kukumikidza kuti ashumire Jesu Kristu mangwanani ano. Uye dai mweya wenyu mutsvene mukuru watungamirira mwana uyu Ishe. Zvichida pane imwe nzvimbo muupenyu kana paine ramangwana imi, achaenderera mberi neevhangeri yatinoedza kumiririra kwazvo kwazvo neushingi nhasi. Muropafadzeiwo Baba uyu watiri kuropafadza muzita renyu. Amen. Uropafadzwe. Mwari vakuropafadzei. Jesu akamira pasi pemuti izvo iye. Zvinoka ndinofanira kuziva mujaya uyu. Hongu changamire, wakadi hako? Ndiri kutadza kufunga zita rake zvisinei. Danny Eugene Spaulding. Zvino ndinoimba kuti unotevera tsoka dzababa sezvo uri mukomana mudiki. Mukomana mudiki uyu vanhu ava vanouya patabhanakeri pano nguva dzose. Uye kekutanga kumuona kubvira paaka, ndinofunga kekutanga kandati ndambomuona. Hongu ndiko kekutanga kandati ndambomuona. Baba vekudenga, tinounza kwamuri mwana mudiki mangwanani ano akapiwa muchengetedzo yemusha wechikristo uyu. Pasi pekudzidzisa kwababa naamai ava makristo, tinotenda kuona vadiki vachiberekwa mumusha wakadaro, Ishe, nokuti tinotenda kuti vachakudzwa mukurayira kwamwari. Ndinoisa maoko angu pamusoro pake namufundisi muzita raJesu Kristo. Dai mwana uyu ararama uye ava akasimba uye aine hutano uye ave muranda kwamuri mazuva ose eupenyu hwake. Izvi tinozvikumbira muzita raJesu Kristo. Amen. Ishe vakuropafadze Stanley. Kwaiva kubudikidza nemunamato kuti asvikewo zvakare. Zvakanaka chaizvo. Iye Robert Douglas Samples, mumwe mukomana mudiki ane runako ane maziso ebhuruu. Baba vekudenga, tinounza kwamuri mukomana mudiki uyu ane maziso ebhuruu mangwanani ano zvaamire paaritari pakaberekerwa mweya yevanhu kwemakore 30 apfuura. Dai mamugamuchira, Ishe, mangwanani ano patiri kuisa maoko edu pamusoro pake nekumukumikidza kuumambo hwamwari nekushumiro uye nekuupenyu hune hutano nesimba. Muzita raJesu Kristu tinoita izvi. Amen. Ropafadzwa muchinda mudiki. Anokupai? Ini handina kuziva Jimmy kuti ndiwo wanga wakamira apo. Ini zvangu. Uye vakazviita mhuri yako diki iri kukura. Zvakanaka kwazvo. Zvino korake Sean Patrick Poole. Sekuru vekakomana aka neni tanga tiri shamwari dzeupenyu hwese kubva tiri tukomana tuduku kuchikoro. Takanga tisina kukura zvakanyanya kupfuura izvi patakasangana. Ngatikotamisei misoro yedu. Baba vekudenga, zvichida makore angaita 40 akapfuura ndakamira pamukova wechikoro kumusoro kuno kuUtica Pike. Ndakamboziva here kuti mukomana mudiki iyeye isu tainyara takatarisana kuti rimwe zuva ndaizoisa ruoko rwangu pamuzukuru wake ndichimukumikidza kuna Ishe Mwari wekudenga. Gamuchirai Shoni mudiki mangwanani ano, Ishe, semuranda kwamuri. Amai nababa vanomuunza noushingi kuti vadzorere kuna Mwari chavakapiwa kuti vachengete. Dai vakararama upenyu hwakareba hune hutano nesimba nekutsunga muna Kristo. Zvino tinokupai mukomana mudiki uyu muzita raJesu Kristu seupenyu hwekushumira. Dai akararama kwenguva refu uye agokushumirai. Musikana mudiki uyu akakumikidzwa here? Zita rake ndiani? Kala. Saizvozvo pana Kala mudiki tinoisa maoko edu mangwanani ano nekumukumikidza mukushumira Jesu Kristu. Mwari muropafadzeiwo. Dai akararama upenyu hwakareba hune mufaro. Dai akava muranda wenyu mazuva ose eupenyu huno. Zviitewo, Ishe. Ropafadzai musha wake. Ngaigare iri nzvimbo yemunamato nekutenda. Tinokupai musikana mudiki uyu akaisvonaka mangwanani ano kubva mumwoyo yababa naamai vakamira paaritari ino diki. Muzita raJesu Kristu. Amen. Mukomana mudiki akatumidzwa zita raJim. Baba vedu vokudenga, baba vevadiki ava vakabata zvino mumaoko avo pfuma diki yokupedzisira yamakavapa muchimiro chemwana. Vakamutumidza zita rababa vavo James. Mwari, itai kuti ave murume ane uchenjeri saJames mubhaibheri. Ndinonamata kuti mugomupa upenyu hwakareba hune hutano, Ishe. Uye dai akura uye kana paine ramangwana ngaatakure shoko ramwari. Zviiteiwo, baba. Mukurangarira zvakaitwa naJesu Kristu Ishe wedu paakanga ari panyika, ndinoisa maoko angu pana James Poole mudiki ndomukumikidza kushumiro yaMwari. Muzita raJesu Kristu. Amen. Uropafadzwe James, uropafadzwa mudiki, mukomana mudiki. Vaviri vavo zvino vati kudi Jerry Dean Allen. Ishe Mwari, pamusoro pemusoro wemukomana mudiki uyu Jerry Dean Allen, dai maropafadzo aJesu Kristu azororapo. Tichiisa maoko edu pamusoro pake tichikumikidza upenyu hudiki uhu kwamuri. Ropafadzai musha wake, vabereki vake, uye dai akararama upenyu hwakareba hune mufaro wekushumira kuna Mwari wedu naMwari wake uye watiri kupa kwavari zvino nemuzita raJesu Kristu. Amen. ropa fadzo wamudiki. Zvino ndinofunga zvinobva zvatongopedza izvi zvino. Zvino tiri panguva chaiyo pana 11 o'clock. Zvino munoziva ndinogona kungofungidzira ndichiona vana amai ivavo vachiuya navana baba nevacheche ivavo. Ndinogona kufunga nezvaJosefa naMaria mangwanani ekukumikidzwa kwaIshe Jesu. Hama kid, ndanga ndiine hurukuro diki nemumwe munhu muhofisi, asi ndanzwa manzwiro ekubatikana kwenyu mangwanani ano kunze kuno emumurume wezera renyu. Uye ndinofunga kuti manga muchitaura pamusoro pekuti Ishe vakakupodzai sei kunze kuungano. Zvino ndakaita kunge ndichaparadza motokari yangu mamwe mangwanani kuti ndiende kune mukuru uyu mushumiri mutana. Chingofungai, murume uyu akanga ari mudzimai wavo mudiki pano, akanga achiparidza evhangeri ndisati ndaberekwa. Vachiparidza evhangeri iyi pamusoro pemakomo nemipata yeKentucky nekuTennessee muine vanochera marasha uye vachidzingirwa kunze, uye vakararama vasina kana chekudya. Zvino mudzimai mudiki uyu pano achiwacha pabhodhi rekuwachira zvichida kwe20 kana 30 cents pazuva kuti vatumire murume wavo mumunda wokuvhangera kunoparidza evhangeri. Izvozvo zvakakwana kuti munhu abatwe nemufaro, handiti? Uyezve kufunga kuti hapo pavaive vakarara hapo vana chiremba vakanakisisa vakati vari kufa, prostate yavo ine kensa kwese nemavari, havagone kurarama kunze kwemaawa akati kuti, uye zvichida zuva rimwe kana maviri, uye ave makore maviri kana matatu apfuura, makore matatu apfuura. Zvino hepano pavari mangwanani ano vaine utano vakapora vachipa mbiri kuna Mwari. Zvino maiva nemakore mangani pamakapodzwa hama kidi? Zvekuti maiva pazera ripi apo Mwari? Mune makore mangani havanawo zvino? 80. Zvakanaka. Vaiva nemakore angangoita 80 ekuberekwa Mwari pavakavapodza. Zvino Mwari vane hanywa here nesu isu vanhu vakwegura? Chokwadi vanodaro, hongu changamiri. Vakapodza Abrahama paaiva nemakore 100 uye naSara paakanga ava nemakore 90. Zvino vakabereka Ishmaeri kana kuti ruregerero Isaka. Ndizvo here? Tinofara kwazvo nokuda kweizvi. Zvino muri vanhu vakanaka chaizvo. Ndinogona kutaura nemi mangwanani ese sezvizvi, asi ngatingoverengai rimwe reshoko rinokosha zvino tobva tapinda mushumiro chaimo. Zvino ndinofunga kana kuri kuda kwaMwari, ndinoda kuita sekukuzivisai zvinhu zvakaitika. Uyezve manheru ano kana Ishe vachitendera, ndinoda kutaura pamusoro peimwe nyaya. Ndinoda kuzviisa patepi kunyanya kuti ibude kunze. Ari uye kana muchida kuuya kuzoteerera, zvakanaka. Mushure mekunge mufundisi vapedza maridzo yavo, zvino ndichava neyangu, ndichagadzira tepi iyi. Ndinoda kuzviparidza pamusoro pechiedza chitsvuku chiri kuvaima chekuuya kwake. Kumwe kwekuvaima kwacho kutori patiri iko zvino, uye ndinoda kutaura nezvazvo nhasi manheru. Chiedza chitsvuku chiri kuvaima chake ari pano, atova panzvimbo chaipo iye zvino. Chiratidzo chadzikiswa, chitima chatova mubhoroko. Nyumeri chitsauko 16 kunemi muchazarura nekuverenga. Iri ndiro shoko rekusingaperi, saka ngativerengei neruremekedzo. Ndinoda kuverenga mavhesi maviri anyumeri 16, vhesi 3 ne4, kuti ndiwane nheyo diki pane zvandinoda kutaura. Uye zvino kana matepa asati abatidzwa, ndinoshuwa kuti vaabatidze zvino kana kuagadzirisa kuitira kuti chikamu chino chikwanise kutumirwa. Ichi chiri kubuda. Kana muchida, munogona here kuisa matepi enyu pekuti chikamu chino pano chigopatsanurwa kubva kune imwe shumiro yese? Munoona, ichi chinhu chitsva. Zvino kana mukakwanisa kuzvivharira ipo pano, kana chero chamunoita zvakanaka, zvino ticha mungada here kuti ndiidzime kwekanguva ndozoibatidza zvakare kuitira kuti ikupei pekuvharira kuti mugozoziva pekuitangira? Kana kuti munogona here kutotanga ipapo zvisinei? Tangai zvisinei? Alright, zvakanaka. Zvino tichaverenga nyumeri 16, 3 ne4. Zvino vakaungana pamwe chete vachipikisa Mozisi naAroni vakati kwavari, mazonyanya zvino tichiona kuti ungano yese itsvene mumwe nomumwe wavo, uye Jehovha ari pakati pavo. Zvino imi munozvikudzireiko pamusoro peungano yaJehovha? Zvino Mozisi akati achizvinzwa akawira pasi nechiso chake. Baba vedu vekudenga, ropafadzai mazwi mashoma aya. Uye dai kufungisisa kwemoyo wedu nezvibereko zvemuromo yedu zvagamuchirika pamberi penyu. Nemuzita raJesu tinonamata. Amen. Ndinoda kutora izvi serugwaro rwezvandiri kuda kutaura mangwanani ano. Kumira pamukaha. Nezvenguva ino yatiri kutaura nezvayo kana kuverenga honguka, tose tinonzwisisa kuti paiva apo Dhatani naKora vakange vasarudza kuti vaizopingidza kutumwa kwakaitwa Mozisi naMwari vachiti, unofanira kurega ungano yose ichiita zvakati nezvokuti vose vatsvene. Zvino Mwari vakanga varayira Mozisi kuti atungamirire vanhu kunyika yechipikirwa. Zvino vakati, unozvinyanya pakuti ndiwe wega wekungoita zvakawanda zvacho. Iwe unoedza kuzviita iwe wega ari muboka ane mvumo yekutaura chero zvaanoda. Zvino izvi zvakatsamwisa Mwari zvakanyanya kwazvo kusvikira vakaudza Mozisi, zvipatsanure kubva pakati pavo. Ndichangouraya boka racho rose ndotanga chizvarwa chitsva newe. Zvino Mozisi akawira muupo hwaMwari ndokuti vaitofanirwa kudarika nepaari. Maona? Zvino nhasi kana Mwari vanga vari kuzoparadza vanhu, uye paine nguva yekuti Mwari vaneta nekungobatana nechivi chedu tichingoramba tichikanganisa, ndiani anozomira saMozisi nhasi achimiririra vanhu? Tingawanepi munhu aizomira kana kugona kumira wekuti Mwari vaizogamuchira sezvavakaita Mozisi? Uye upenyu hwaMozisi pachake panyika hwakareva zvakanyanya kuna Mwari kusvikira hwakamisa hasha dzaMwari, uye Mwari havaimbokwanisa kudarika pana Mozisi. Izvozvo zvaigara zvichindinetsa kusvikira ini rimwe zuva muchizaruro chemagwaro pakauya pfungwa iyi kwandiri, kuti munoona Mozisi mukuita akanga ari mune zvese achimiririra, akanga ari mufananidzo waJesu Kristu. Zvino Mwari pavakanga vari kuzotora upenyu hwenyika yose nokuiparadza, uye tose taive vatadzi uye takatongerwa kufa, Kristu akatifira isu tose. Zvino Mwari havaikwanisa kudarika pana Kristu ari mwanakomana wavo pachavo, uye zvadaro Jesu akazvipa iye pachena kuti agobhadhara nzira ipapo kana Mozisi haigona kunge akazviita izvozvo. Mozisi akanga asina ropa kunze kweropa remunhu sezvatiri isu. Saka naizvozvo ropa rake haraizobatsira. Asi Jesu ari ropa raMwari pachavo, ropa raMwari rinosika. Mwari vakangoregerera rudzi rwese rwevanhu ipapo nekuda kwechivi, nokuti zvose zvakanga zvakaiswa paari, uye akaenda kuKarivhari ndokufa asiri muupo hwaMwari akatambudzika. Uye akakandirwa mugehena nekuda kwekuti akanga ari chivi akaitwa zvivi zvedu zviri paari. Uye ipapo ari mutakuri wemitoro yedu akatora zvivi zvedu kuKarivhari, uye kubva kuKarivhari ndokuenda kugehena. Uye Mwari vakamumutsa nezuva retatu seyananiso yezvivi zvedu. Uye nhasi ndiye oga murevereri pakati paMwari nemunhu. Zvino takakanganwirwa pachena uye takaregererwa. Mwari havatozivi kuti takambotadza. Zvivi zvedu zvakaiswa mugungwa rekanganwiro kuti zvisatomborangarirwa zvachose. Hatikwanise kuzviita isu pachedu. Tiri vanhu vane magumo, ivo havana magumo. Uye pakuva kwedu nemagumo tinotorangarira nekuti hatina kukura zvakakwana. Asi ivo vakuru kwazvo zvekuti vanotokanganwa kuti takamboita chivi. Tiri vanakomana nevanasikana muupo hwavo, uye zvinhu zvose zvavaiva ndizvo zvatiri. Akava chivi changu kuti ndigova kururama kwake. Akava chivi chako kuti chako iye iwe ugova kururama kwake. Saka Mwari havagoni kuona chivi mauri, chero bedzi kupupura kwako kuri muna Kristu Jesu. Mumwe munhu akati imwe nguva yapfuura akati, dai ndaitenda chinhu chakadaro hamaitozombondibata ini. Ndaizopenda guta rose nependi tsvuku, ndaienda kumahoro ese edhanzi, ndaizodhakwa chaizvo nezvimwe zvese nekuti Sei, wakato chengetezwa kare kamuna Kristo. Zvinoita mutsoko wei? Ndakati, zvinoratidza kuti hauna kuuwana. Kana rudo rwaMwari rwakubata moyo wako mukupfava kwaJesu Kristo, unenge uri murudo chaizvo naye. Nyika inenge yakafa sechiri chako. Ndiwo maziviro anoita kuti une mweya mutsvene. Kwete nekuti unogona kuzhamba tata, kudanidzira, kutaura kana ndimi, kana chero zvazvingava. Asi kana chiri chafa, zvino wava mupenyu muna Jesu Kristo. Oh, rudo rwaMwari rwakapfuma kwazvo, rwakachena kwazvo, maona. Zvino, muno muLouisville, Kentucky nguva shoma yapfuura, mumwe mushumira aitaura kuti paiva nemumwe mudzimai wechidiki. Akanga amirira kwenguva yakareba muupenyu kuti aroorwe nechekumakore 25-30 yekuberekwa. Zvino aive musikana muKristu akanaka akasimba. Uye paive nemumwe murume muLouisville akanga asina kurarama upenyu hwakanaka kwazvo. Akanga ambomhanyidzana nemadhanzi nemashabhini nezvimwe zvakadaro. Asi rimwe zuva akawana kuregererwa kwechivi chake zvino. Iye akava muKristo chaiye akasimba. Pazopera rinenge gore akadanana nemudzimai wechidiki uyu. Uye mudzimai wechidiki uyu akanyatsopengesana naye ndokubva varoorana zvavo. Zvino mushure mekunge vararama pamwe chete makore angaita maviri, vakati mudzimai wechidiki uyu akati kumurume wake rimwe zuva, akati, "Mudiwa, ndinodaira kuti zvakati omei kwauri, uchingori muKristo mutsva." Akati, "Ini ndanga ndiri muKristo kubva ndiri musikana mudiki." Asi akati, "Kwauri muKristo wechidiki kuti umire pamanomano nemiedzo yese inofambirana nazvo mushure mekunge wambova muzvivi kwenguva yakareba kwazvo." Zvino murume akati, "Zvino inotova hondo chaiyo." Akati, "Ndinoda kuti urangarire chinhu chimwe chete, kuti kana zvikanzi muvengi akuvhiringa pane imwe nzvimbo, zvino wodonha uye wodzokera muchivi, usatize hako kumba. Ndinoda kuti uye kumba." Akati, "Kumba uri kuzowana mudzimai mumwe cheteyo wawakaroora." Uye akati, "Ndichakubatsira kunamata kuti udzoke, uye tonamata zvizere, uye wodzoka kuna Mwari zvakare." Akati, ini handidi kuti ugarire kure." Akati, "Tarisa, ndakaroorana newe kwete nekuda kwezvawaiva, asi ndakaroorana newe nekuti ndakakuda." Ndokuti, "Zvisinei nezvaunoita, ndichiri kukuda. Ndakaroorana newe nekuti ndakakuda." Zvino murume uyu akaenda kubasa musi iwoyo, akanzwika achizvidzokorora izvi munzvimbo yaaishandira. Akati, "Zvino ko murume angagoita chinhu chakaipa chirudzii achipesana nezvakadaro?" Apo mudzimai anomuda zvakanyanyisa zvisinei nezvaaita ainge achitoda kudzoka, omutora zvakare, ozviedza zvakare. Maona, zvinoratidza zvino zvipete izvozvo kabhiriyoni, uye ipapo unova nekaruzivo kezviri rudo rwaMwari. Maona, kuti kana munhu akawira murudo naJesu Kristo, zvinhu zvenyika paunofunga nezvaakakuitira muchiedza chemagwaro, kwete nenzira yemamwe manyawi, asi zviri maringe nechokwadi chiripo. Zvazviri, zvino pane chimwe chinhu chinoitika mauri. Kana kuberekwa patsva kwauya, chivi chinenge chafa sepakati peusiku. Kana chero bedzi chiedza ichocho chiri mauri, ko rima ringagopenya sei? Harigone kudaro. Ndizvo zvakaitwa naMwari kumunhu mumwe chete akazvikandira pamukaha aigona kutora vimbiso yacho. Zvino Mozisi ari mufananidzo wechaifananidzirwa ichi. Ndicho chikonzero Mozisi akambira pamukaha kuitira vanhu. Zvino ndinombofunga, muzuva rino rezera rino rakaregedzeka, rine nungo, rakapava reraudhikia ratiri kurarama mariri. Tese tinoziva, uye takapfuura nemumazera echechi, kuti tiri kurarama muzera rekupedzisira, zera rechechi yeraudhikia. Uye zera rino rine usimbe, rakaregedzeka, risingakendenge, renyingambo, rizere nechivi reruchiva, ratiri kurarama mariri zvino. Zvinoshamisa kuti Mwari havangoti, "Suduruka chechi, ndichangoparadza boka racho rose." Maona, izera rakadini ratiri kurarama mariri. Uye vachaita izvozvo rimwe remazuva anowo zvakare. Tinoziva kuti riri kuuya. Hapasi kuzova neanosiyiwa pazviri izvi, nekuti ivo nechekare mumwe munhu akatofira avo vanoda havo kupunyuka. Asi vachatora avo vaiva kana kuti vakagamuchira Kristo ndokuva maKristo. Vachabudiswa kubva muhasha, nokuti ipapo havaikwanisa kuzviita. Pakanga pasina nzira yekuzviita nayo munguva yaMozisi. Zvino mubhuku razvakazarurwa kana tasvika kuzera rechechi yeRaodikia muna zvakazarurwa chitsauko 3 Bhaibheri rakataura kuti zera rino zera reRaodikia rakanga riri bofu akati nekuti uri mupfumi unoti wakapfuma uye une zvinhu zvakawanda machechi makurusa vanhu vanopfeka zvakanakisisa vakurusa vati vambova mune chero zera ripi zvaro nokuti unoti handina chandinoshayiwa hautoziva hako kuti uri murombo wakasuwa unonzwisa urombo hauna kusimira uri bofu uye hauzvizive zvino kana munhu akava muchinhano ichi uye uchikwanisa kumuudza chinhano chake aizoedza kuzvibatsira kana aine pfungwa dzakakwana asi kana ari muchinhano ichocho uye usingagone kumuudza zvimwewo haatongotendi kuti haana kusimira haatotendi kuti ari muchimiro ichocho zvino zvinoratidza pano kuti ibofu mwari wenyika ino akapofomadza meso eavo vanoramba kushumira kristu uye vane vakapofomara zvekuti havakwanise kuona chiratidzo chatiri kurarama machiri nguva yacho nguva yatiri kurarama mairi uye rangarirai pakatova nemumwe akamira pamukaha uye hapana mumwezve anogona kumira unofanira kuzvigamuchira mushonga iwoyo kana kuti waparara zvino kwatiri isu kuti tiswedere pedyo zvino nezvandiri kuda kutaura tingamira here zvino ndiri kuzviparidzira ini mune izvi tingamira here toona munhu ari bofu akapofomara panyama uye toziva kuti ari kufambira kumawere tingadaro here mune mafungiro edu atiri maari mangwanani ano tingamira here tichiona bofu richifambira kumawere rakapofomara uye torega kuedza kuriyambira waizova ipapo waizova utsinye hwakanyanya taizova vanhu vasina hanya zvikuru mumwoyo medu ungambofungidzira here munhu achitova asina hanya zvekuti anenge otoda kuseka achiona munhu bofu asingaone uye asingakwanise kuzvibatsira achitofamba hake nemaune kumawere chingava chinhu chakaipa kusaita chinhu pamusoro pazvo zvino kuhama dzangu pasi rose ndinoda kureurura izvi ndinozvitaura nekuninipa kuti ndizvo chaizvo zvandanga ndichiita kana kuti zvandange ndava kuda kuita ndanga ndichiparidza kwemakore uye ini ndava mutana uye muparidzi mutana wenguva dzekare uye ndakarwa hondo dzakawanda dzakaoma uye zvichida ndine mavanga ndakachekwa-chekwa mukati nekuda kwekurwa nokuti mugove wangu wandakapiwa nashe waisava hwekudzoka kuzotsvoda vacheche nekuchatisa vechidiki nekuvigava kweguru asi kwaiva kubata munondo unobatwa nemaoko maviri pamberi muhondo ndichirwisana nemanomano echihedheni nezvemadhimoni nemasimba erima uye nokurwisa neshoko ramwari kusvikira ndaona muvengi akunda ndakachekwa zvakadzika kakawanda zvino pandakauya nemharidzo muzuva rino ndikataura kuchechi zvinhu zvandava kuda kutaura uye ndikafanotaura makore akapfuura apo mweya mutsvene wakandidanira kubasa iri uye hapana munhu ari kurarama panyika nhasi angambotaura kuti ishe vakambondiita kuti ndikuudzei chimwe chinhu muzita ravo asi zvakaitika chaizvo nenzira chaiyo yazvaifanira kuitwa kundituma kwavakaita kunze kutanga nechipo chekutanga nechipo chechipiri nezvinhu zvakataurwa kana kuitwa pasi rose uye mamiriyoni chaiwo akauya kuna kristu Uye makumi ezviuru zvevaparidzi vakafemerwa vakatanga rumutsiro runopararira panyika yose nhasi. Uye sezvo mapendekosti ari iwo akagamuchira mharidzo yangu, ndivo vacho vakatobudirira. Chechi yependekosti inoratidza kuva nevakatendeuka vakawanda muboka duku remapendekosti kupfuura mamwe machechi ese akaiswa pamwe chete. Ndiwo manhamba acho. Sei, nokuda kwavo kugamuchira chokwadi nekugamuchira rumutsiriro. Uye zvino, mushure mekunge nguva huru yauya yekupodzwa kwevarwere, kudzingwa kwemadhimoni nekumutswa kwevakafa, izvo zvatiri zvapupu kwazviri tose hedu, kunyangewo vana chiremba vakawanda nevanhu vakuru vepanyika, uye kuonekwa kwaIshe Jesu pakati pedu kuti muchiratidzo. Apo sezvamunoona ndinofunga kudaro pamadziro chero kwauri wemutumwa waJehovha, uye kuti masaendisti vakaudhinda kodzero dzekuti usakoponorwa, uye ichokwadi chinozivikanwa pasi rose. Uye nekuona zvinhu chaizvo zvavakaita zvichiitika nguva dzose, zvino kana shonga yemoto yakaenda neIsraeri nemurenje mumazuva aMozisi, kuti isu kana zvino uyo Mozisi akadanwa kunzi muranda washe uye akatevera shongwe yemoto usiku negore masikati, zvino Jesu paaiva panyika akati ndiye aiva Mwari wacho, akati Abrahama asati avapo ndiri, uye ndiri aiva shongwe yemoto yaiva mugwenzi raipfuta yakataura naMozisi mumazuva akapfuura. Ndinofunga kuti ndizvozvo hama vheyo. Zvino akati ndakabva kuna Mwari uye ndinoenda kuna Mwari. Uye paakarovererwa pamuchinjikwa akafa ndokumuka, akakwira kumusoro ndokuradzika mutumbi wake pasi paaritari huru yaMwari wokusingaperi, kuti ipapo avepo nguva dzose kuti agodaro panzvimbo yedu, kuti tizive kuti akabhadhara chikwereti chedu chezvivi. Zvino ipapo akadzoka panyika zvakare ari muchimiro cheshongwe yemoto huru. Mutsvene Pauro ari munzira yake asati anzi Mutsvene Pauro, ainzi Sauro weTasu. Zvino ari munzira yake achidzika kuDhamasiko kunosunga vamwe vanhu vaiita ruzha rwakanyanyisa nekudanidzira, uye vachiparidza vhangeri rinopesana netsika dzavo dzemachechi avo. Ari munzira yake achidzika rimwe zuva, panguva seino ari masikati, akaroverwa pasi nechiedza chikuru. Zvino chiedza chikuru ichi, iye wacho ari muJudha uye achiziva kuti shongwe yemoto yakanga yatungamirira vana veIsraeri, zvino heyo kaiyo iri pamberi pake zvakare, akadanidzira kuti Ishe, zvino kana mukacherechedza mududziro dzenyu mune ose King James neStandard yenyu neose Ivara Guru ESHA, uye chero ani zvake anoziva Bhaibheri rake anoziva kuti kana iro riri Ivara Guru ESHA ndi Elohim, uyo wacho akazvikwanira muna zvose akasika matenga nenyika muna Genesis 1:1, Vara Guru Ishe. Zvino Pauro haaizombodana mamwewo madzengerere, haaizodana chimwewo chinhu zvacho chaasingazive nezvacho, nokuti akanga ari murume akadzidziswa mumagwaro, akakurira pasi paGamarieri mudzidzisi mukuru wezuva iroro. Uye haaizodana izvozvo kuti Ishe dai ainge asina kugutsikana kuti vaiva Jehovha. Akati Ishe ndimi ani? Teererai inzwi racho richipindura, ndini Jesu, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Saka ndinofunga pakati pazvo zvose ndisati ndaenda mberi pano nepasi rose, vanhu vachazoteerera nevari kuteerera zvino vachaziva kuti zvakaratidzwa nechiitiko chese kuti ndiJesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Akaita zvinhu zvimwe chetezvo zvaakaita, akapodza vanorwara, akaziva mifungo yepfungwa, nekuti akaratidza zvinhu zvaizoitika uye nguva dzese zvakakwana mumakore aya. Ndava nemakore 54 ekuberekwa, uye ndakaona zviratidzo kubva ndiine mwedzi 18 yekuberekwa, uye hapana kana nguva imwe chete asi kuti nguva dzese zvakava zvechokwadi. Maona, zvino vanofanirwa kunge vari Mwari. Uye zvakare ini ndichifunga kuti sei vanhu vakapofomara zvekuti havakwanise kuona izvozvo. Uye nguva dzose pandinotaura nemadzimai edu edu nezvekugera vhudzi ravo uye nevashumiri vachindipopotera pamusoro pazvo uye nezvekupfeka kwavo mbatya dzisina hunhu nezvikabudura izvi nekuzviyanika kunze saizvozvo nekuramba vachiita nenzira dzakaipa idzodzo uye nezvevanhurume vedu maitiro avanga vachiita kuputa nekunwa zvinwa zvinodhaka nezvose uyezve zvakadaro vachizvidaidza kuti makristu uye vachitora chirayiro patafura nokuda kwokuti ndeve rimwewo sangano zvaingova kuti vaingofunga kuti ndakanga ndamhura mwari zvino madzimai vakaita zviri nani here vakatowedzera kuipa munyika yose zvino ini nokuva ndiri anohuta huta ndinotaura izvi ndakaita sekuti dzikamei pamwe semhando yemunhu anohuta huta sezvandiri uye ndichiziva kuti ndakanga ndisina kukodzera pakutanga kwacho pabasa racho sekunyunyuta kwakaita vazhinji vaive nezvazvinotora kuti vaite zvaive zvakaoma asi ndakafunga mwari seiko musina kudana mumwewo munhu angadai akazviita uye ndine urombo asi ndakakundika vanhu havatonditeerera uye ndakatadza kuita zvandaifanira kunge ndakaita pane imwe nzvimbo nokuti havateerere amai vangu vachangobva kutungamira kupinda mukubwinya kunge kudarika gore rapfuura zvishoma amai vangu baba vavo vaiva muvhimi uye ndinofunga kuti ndakawana zvese izvozvo kubva kwavari pane izvozvo nekuti ndinoda masango zvino ndakafunga kana vanhu ava vanozviti makristu kana vasingadi kuteerera kumharidzo yandiri kuparidza ndochingovasiya vakadaro ndichangozvimira zvachose uye ndichakwira mugomo uye ndinoziva imwe shamwari yangu wekuti vazhinji venyu pano munondirangarira ndichifanotaura nguva yacho inenge mwedzi mitanhatu zvisati zvaitika kuti ndaizoenda kune imwe nzvimbo kubva papuratifomu pano chaipo uye paizova nemhuka yakaita senondo ine nyanga dzakapinza uye kuti dzaizova mainji 42 uye kuti paizova nechitsere chemvere dzesirivha kumucheto chine mafiti 7 munazvo pamatepi nezvose ndinofunga kuti munorangarira nguva yacho imi mose zvino kachakarara mukamuri yangu kumusoro uko zvino kuratidza kuti ichokwadi zvino pane zvinhu zvakadaro zvakaitika amai vangu vasati vatungamira uye vaida kundidzikamisa nekuda kwekuvhundutswa kukuru ikoko izvo vaiziva kuti vakanga vari kuzovatora zvino ndakasangana nemumwe murume aiva mukristu uye aine nzvimbo huru iri zasi chaipo pealaska zvino ndakanga ndatsunga mupfungwa dzangu sokuti nokuda kwokuti ndakanga ndabva pano ndaenda kumadokero kuti ndaizotora mudzimai wangu ndoita sekumuteya mune chimwe chinhu ndaizomuendesa kumusoro ikoko ndova mutungamiriri wemumasango uyezve kana ishe vachida kuti ndiite chimwe chinhu ndaizorega bvudzi rangu richikura uye ndaizo ndebvu dzangu uye ndaidzokera imomo ndova mutungamiriri kune maindia 2 kana 3 chete vanogara munyika iyoyo ndaizongova mutungamiriri uye ndobatsira bhadhi zvino kana ishe vachida kuti ndiite chimwe chinhu ipapo ndinobva ndati zvakanaka ishe vanondipa chiratidzo ndoverevedza ndichibuda ndinoti vanhu handina kumbobvira ndakambozviona ini pachangu chero ani zvake aiziva izvi asi vanhu vakati hama Branham ishe vakakudanai kuva muprofita wavo saka ini handisati ndambozviona saizvozvo asi ndakatanga kusvika panguva yandakanga ndoda kugadzirira kudaro kufunga kuti zvinoka pamwe ndizvo zvandiri kana ndiri ndichagara hangu seri uko murenje uye kana ndikagara murenje zvino ndichava muprofita wavo munoona uyezve kana vachida kunditumira kune imwe nzvimbo pavanenge vasiri kundishandisa zvino ndichabata hove dzakanaka uye ndoita zvimwewo zvinhu hongu kaiwayo maonero akaita seane hundini munoona nekuti ndaida kuita izvozvo zvino hachisi chaizvo chinhu chinofanira kuitwa uye zvino ndakanga ndava nazvo mupfungwa dzangu ndatotsunga kuzviita uye zvino mazera manomwe echechi asati aparidzwa sekudhirowewa kwaakaitwapo pane vazhinji nhasi vaive pano panguva iyoyo uye nokuziva kuti ishe vakaropafadza sei izvozvo pamadziro kumashure uko zvakazviratidza kungo vangani vari pano zvino vakanga varipo ipapo paakauya zvakabva zvadaro zvadaro ndinorangarira zvino nezvahama Jackson vanowanzonge vainesu pano hama Junior Jackson mumethodist vakanga vari mushumiri wemethodist ehehe vanovagere nechaapa zvino kuti vakauya kwandiri nehope uye zvakare dzimwe zvehama dzakauyawo nehope dzimwe chete zvino ishe vanga vakandinakira kwazvo uye handisati uye ndokuitai kuti mupupure mangwanani ano ndakambokuudzai here dudziro isiriyo yechiroto kwete changamire nokuti izvo ishe Handizvitaure kusvikira ndazviona zvakare uye ndoziva zvavanotaura pamusoro pazvo. Zvino ndozokuudzai. Uye vakabva vati ndakanga ndiine shumiro zasi kuchechi kwavo. Zvino ivo neimwe nzira kana imwewo vakanga vachihuta-huta zvikuru usiku ihwohwo. Zvino vakamhanya vachibuda muchechi ndokupota neimwe nzira ndokusangana neni mumotokari nevanhu vachipfuura nepo vakati ndinoda kukuudzai chimwe chinhu. Zvino vakandiudza kuti vakarota hope kuti kumusoro kuno kune imwe nzvimbo sekunge kuIndiana kuti paiva nechikomo chakareba chikuru chizere neuswa uye mvura yakanga yakukura ivhu rose kubva pamusoro pacho. Zvino pakangova nedombo zvekunge pasina chinhu panhongonya pegomo racho. Uye ipapo mudombo iri maive nezvinyorwa zvisinganzwisisike. Zvino ndokuti ndanga ndakamira ipapo nehama dzose dziri muchechi pano ndichidudzira zvinyorwa izvi. Uye zvadaro yakasvika nguva yandakazvidudzira zvose. Zvino neimwe nzira kana imwewo kana ndakanzwisisa hope dzacho zvakanaka ndakabata chimwe chinhu chakaita semugwara kana imwe mhando yesimbi yeengobha kana chimwe chinhu kana kuti kwete engobha ndanga ndichireva simbi yekukwakwanurisa kana chimwe chinhu ndokungocheka pamusoro pegomo iroro ndokupasimudza. Zvino nechemukati maro maive nedombo jena chimwe chinhu chakada kuita segranite kana chimwe chinhu kurutivi irworwo rimwe dombo jena risina kunyorwa pariri. Zvino ndakati kuhama idzi garai pano mutarise pane izvi. Zvino ini vese pavainge vakatarisa ndakaveredza kubva pakati pavo ndokutanga kuenda kumadokero. Zvino hama Jackson vakati vakandiona ndichienda mhiri kwechimwe chikomo uye nechimwe zvechikomo ndichidupika nekudupika ndichienda kumadokero. Munozvirangarira izvozvo? Zvinoka dudziro yacho honguka yakapiwa pano pachechi zvisati zvaitika kuti nguva yavepo zvino yandinotenda kuti chizaruro chizere kubudikidza nemuzera raLuther, Wesley naJohn Smith, Alexander Campbell nevamwe vakasiyana-siyana vakaparidza nezvebhaibheri. Uyezve takabva tapinda mubhaibheri ndokuratidza kuti paizova nemharidzo yemutumwa wechinomwe. Uye pakurira kwemharidzo yemutumwa wechinomwe zvakavanzika zvese zvamwari zvichaziviswa. Zvino kukabva kwazouya mitinhiro minomwe yakavanzika. Uye zvino kana riri zera iroro rekupedzisira ratiri kurarama mariri ratakauya kwariri nemukururamiswa, kucheneswa, rubhabhatidzo rwemweya mutsvene uye tikava nezviratidzo, zvishamiso nezvinhu zvose zvakasiyana-siyana, zvino zvipo zvadzoka kuchechi zvakadai sekupodza kwamwari nechiprofita nekutaura nendimi nekududzira. Kunyange zvakaratidzwa nenzira isiriyo zvakanyanyisa, asi zvakadaro izvozvo hazvibvise chokwadi chekuti pane chakanaka. Pane chechokwadi, chipo chaicho chechokwadi chekutaura nendimi chinofanirwa nguva dzose kunge chiri muchechi. Tine kutevedzera kwakawanda. Tine vanhu vanosimuka vachiedza kuita semakristo uye upenyu hwavo husingaenderani. Saka pane chimwe chinhu chakatsveyama. Jesu akati nezvibereko zvavo muchavaziva. Maona, ndiwo maziviro aunoita mukristo nemararamiro aanoita. Usambofa wakasvetuka zvinodarika zvaunorarama. Saka zvino kungo asi mune izvozvo, asi idhimoni riri kugadzira chidukununu kudzivisa vatendi chaivo vechokwadi kubva pachinhu chechokwadi charo. Asi Mwari vatibatsire tigone kupatsanura nekukwanisa kunzvera pakati pechakanaka nechakaipa, uye shoko richagara richizvitwasanudza. Zvino tinoona kuti mune izvi ndakakuudzai kuti dudziro pamusoro pedombo. Zvino dombo ndiKristu raiva muchiroto chehama, uye ndiro Bhaibheri. Uye kwemakore ose aya Bhaibheri rakadudzirwa kusvikira tanyatsoripa dudziro yese yechechi. Zvino chipo chekupedzesera chichiwedzerwa muzera reRaodhikiya, inova nguva yemutumwa wechinomwe kuti aparidze muzera reRaodhikiya, panguva iyoyo kuti paizova nezvinhu zvakawanda zvakanzwisiswa zvisizvo zvichidzika nemumazera. Saluther akaparidza kururamiswa, asi akarega zvichienderera nepasipo nekuti haana kurarama kwenguva yakareba zvakakwana. Uye zvichienda vakabva vaita chechi sangano. Luther haana kumbobvira akaita sangano. Mushure maLuther ndokubva Wesley azouya. Zvino mushure maWesley vakava nechechi yeWisiri. Zvino mushure maizvozvo kwakauya John Smith muBaptist, tevere Alexander Campbell nevamwe vakadaro. Asi varume vavandudzava havana kurarama kwenguva yakareba zvakakwana kuti vazvibatanidze zvose pamwe chete, uye saka kwakasaririra misidzirwa yakawanda tingati. Uyezve pavakadaro semuenzaniso zverubhabhatidzo rwemumvura zvakadzoswa naJohn Smith, rubhabhatidzo rwemvura mukunyudzwa, asi vachishandisa havo dunhurirwa. Uye nezvinhu zvizhinji izvozvo zvakasiyiwa zvakarembera. Uye zvakare kana tasvika kumagumo mari dzo yekupedzesera inofanirwa kuzvigadzirisa zvese izvozvo. Kuunza zvinhu izvi pane kutenda kumwe chete, Ishe mumwe chete, rubhabhatidzo rumwe chete, maona. Uye zvino mushure mekunge Bhaibheri radudzirwa zvizere, zvino munocherechedza kuti zvakazarura pamusoro pedombo rakaita sepiramidi. Kwete dzidziso yepiramidi zvino, kwete izvozvo, nokuti ini varume vanodzidzisa dzidziso yepiramidi iyoyo ndofunga ivo vari kuziva zvavari kutaura nezvazvo, ini hapana chandinoziva nezvayo. Asi zvisinei hazvo, yaive muchimiro chepiramidi, asi dombo repamusoro pepiramidi harina kumboiswa pariri. Ndakambova kuCairo nemuIjipita, uye dombo repamusoro harina kumbobvira rauya, nekuti rakanga riri dombo repakona. Rakanga riri dombo repamusoro, muchechi rakanga riri dombo repakona, muchechi izere raiva dombo repamusoro. Saka harina kumbouya, rakarambwa Kristo, uye richauya. Uye ndinotenda kuti parichauya, kuti chechi ichaumbika kusvika pekuti kubva pakururamiswa pasi paLuther, kucheneswa pasi paWesley, nemharidzo yePentecosti ichaunza chechi pakuva vashoma kwazvo, uye shumiro ichange iri pakati pevanhu ivavo, kusvikira ichange iri shumiro imwe cheteyo chaiyo yakaitwa naJesu Kristu. Ichaunza Jesu uye yobvuta chinhu chacho chose. Vose ivavo vakatendeka vechokwadi, maLuthareni, maPresbyterieni, Baptisti, Methodisti, uye ani naani akaberekwa nemweya waMwari, vachabvutwa pamwe chete naJesu Kristu paanouya. Ndinozvitenda izvozvo. Ndinopesana nedzimwe hama dzedu dzePentecosti vanotenda kuti vakasara vechechi ndeavo vachabvutwa muzera rino rekupedzisira. Ndinopesana napo ipapo, nokuti Mwari, ko munhu angagona sei, uye Mwari vangagona sei? Kana taizoti vangagona sei, vanogona kuita zvavanoda, asi Mwari vakavimbisa Luther, uye pasi pekururamiswa ndizvo zvoga zvavaiziva, maona. Vakavimbisa kutora chechi, uye ivo ndinogona kutenda nenyasha dzaMwari uye nemagwaro kuzvitsigira, nekuti haana kuuya panguva yekurinda yekutanga, zvino vakaenda kunorara, uye nguva yekurinda yechipiri zvichienda zvichidzika. Munguva yekurinda yechinomwe akauya, zvino ndiro zera rechechi yechinomwe pamharidzo yemutumwa wechinomwe, maona. Zvino paakauya, mhandara dzose idzodzo dzakamuka dzikagadzirisa marambi adzo, maona. Presbyterian, Lutheran, Baptist, ani naani akaberekwa nemweya waMwari achapinda mukubvutwa ikoko. Ndinotenda kuti mwenga uchadanwa panguva iyoyo. Ndinotenda kuti pachave nevamwe mumazuva ekupedzisira vasiri kuzorayira rufu, asi vachashandurwa kamwe kamwe mukubwaira kweziso. Zvino asi sezvamakacherechedza muchiroto chahama Jackson kuti pakanga pasina kunyorwa padombo iri mukati, ndizvo zvandakaendera kumadokero. Zvino sezvazvakaita, uye ndakakuudzai rimwe zuva, ndichakuudzai zvazvaireva. Ndakaenda kumadokero nokuda kwazvo ndokukuudzai chiratidzo icho. Vanhu vose vari patepi nevari pano mangwanani ano vachaziva mukutora madzichangamire inguvai. Uye chero ani wenyu imi hama dzematepi dzisina mharidzo iyoyo, uye muchida kutevera izvi, torai madzichangamire inguvai. Zvisati zvaitika, mavhiki nemwedzi zvisati zvaitika, pano ndakaona chiratidzo chekunge ndiri kuTucson, kumaodzanyemba kweTucson, kwaizova kumabvazuva kweFlagstaff, kumaodzanyemba kweTucson. Uye ndaizenge ndichibvisa chaguduma kubva pamakumbo emudhebhe wangu, uye kuputika kwaizoitika kwaiita sekunge kuchazunguza nyika yose. Vangani venyu vanozvirangarira izvozvo? Ndizvozvo, kwaizozunguza nyika yose. Zvinoka, zvaitika kuti pane munhu mumwe chete ari pano mangwanani ano aive akamirapo pazvakaitika. Zvakatonyatsozunguza matombo kubva mugomo. Uye zvino ivo tinoona kuti panguva iyoyo ndakaona ngirozi nomwe dziri muchimiro chepiramidi dzakadzika pasi ndokunditakura. Zvino ndakaunzwa kumabvazuva kuzozarurira Mwari zvisimbiso zvinomwe. Kana usinazvo, kana Jesu akanonoka, uye ini vana vevazukuru vangu, vana vaPaul mudiki, izvozvo zvichangoramba zviri chokwadi chisingaperi chaMwari mupenyu. Zvino kwaive kuti tizive izvo zvaive zvakavharirwa mukati megomo iri, zvakanga zvisina kunyorwa, zvaitofanira kududzirwa. Zvino pandakadzoka, mutumwa wekutanga pausiku hwekutanga akazarura chisimbiso zvichipesana nechose chatakambonzwa muupenyu hwedu. Uye zvose zviri zvinomwe zvakauya nenzira imwe cheteyo. Munozviziva izvozvo, mainge muri pano pazvakaitika vazhinji venyu. Uye zvino ndakanga ndisingazvizive panguva iyoyo, Asi, hama Fred Sotman, dino zauti varipano, uye dini chokwadi chokuti hama Norman varipano, takanga tiri kumsoro, ndakato zoenda ku Houston nenya ya mkuma na mdiki uya, kutaponesko kupapa chigaro chema Gates. Uye Jakare, ndakazo zoekira ndikano vima kumsoro ikoko pamwene hama. Jino mangwana ni iwayo, ndakanga ndakamira ipapo, ndichi bisa cha guduma, kana kuti javano ti zvidongi ikoko, cha guduma kupapa gumbore mudebe wangu. Zvino kuputika uku kwakangoita cha izvo sekutaura kwachakaita ndizvo here hama Fred uye ndinofanira kunge ndakasvetukira mudenga chaimo kubva pasi uye neche pamusoro pangu paive nengirozi dzashe dzakatumira shoko zvakare kuti ndiuye kuno kuzoparura zvisimbiso izvi sei kuno sei patabhanekeri pano sei ndisina kuzviitira ikoko Nokuti ndakanga ndaita vimbiso kuchechi yangu nekuna Mwari kuti maridzo itsva ingave ipi zvayo yaizobva patabhanakeri ino yarekodwa kubva pano zvino vakanga vachindibatsira kuchengeta shoko rangu kugara kuno kuti ndizviite uyezve zvichingopera ndakabva ndadzokera zvakare uye zvino ndakanga ndisingazive panguva iyoyo kuti vakanga vachitora mifananidzo yaro masayendisi ndo vaitora paengirozi padzaizvideredza kubva kudenga kuti dziunze maridzo uye munorangarira ndakati iyo yaiva kurudyi kweboka yaiva yakaita sekunge chipfuwa chayo chakabuda kunze nemapapiro ayo munorangarira ndichitaura izvozvo imi mose uye kuti ndakaitarisa sei yaive yakanosiyana zvikuru nedzimwe uye handina kuziva kuti vaitora mifananidzo waro nekuti nenguva isipi ndakakurumidza kuenda kumabvazuva asi kudzokera kumba kuTucson Hero karaivamo mumapepa nawo ose akanga aonekwa potse munyika yose kana kutosvika muMexico chaimo nematunhu ose kumadokero uye ndinofunga Korea nechekuno zvakanga zviri muAssociated Press vangani vakaona gore risinganzwisisike muchadenga maona maoko acho uye zvino Life magazine raiva nazvo uye ndine nyaya yacho pano mangwanani ano muLife magazine pano kuti ndiratidze Zvino hezvino izvi panguva imwe chete yandaivapo muri kuona here piramidi yegore ndainge ndakamira pasi peii uye ipapo munoona ngirozi yakasiyana iri kuruoko rwerudyi here muri kuona bapiro rayo rakatesva here chaizvo izvo zvakangotaurwa uye pano riri kuonekwa kuMexico nenzvimbo dzakasiyana-siyana kwavakatora mufananidzo wacho zvino musayendisti uyu pano ari kuedza kuwana ruzivo rwese rwemufananidzo rwaanogona pamusoro pevanhu vane mufananidzo wacho ari kuinzvera zvino ari kutaura pano kuti hazvingaitiki kuti rive gore nekuti unyoro haupfuuri pamusoro ndingati mamaira angangoita 6 kana 8 mudenga zvimwe zvakada kudaro patinoenda mhiri kwemakungwa tinowanzobhururuka mafiti 19,000 uye tinenge tiri pamusoro pemadutu ipapo asi gore iri maererano nechinyorwa ichi pano chemusayendisti uyu riri mudenga mamaira 26 rinenge rakapfuurira unyoro mamaira nemamaira uye akati achitarisa nzvimbo yacho uye zvino munoziva kuti ini vangani vanorangarira kuti ndakakuudzai zvainzwika seruzha rwakanyanya rwuri pandege munorangarira asi pakanga pasina ndege mudunhu macho bhuku rinotaura kudaro pano vakazviongorora pakanga pasina kana munhu pasina ndege kumusoro ikoko uye kunze kwaizvozvo hazvaigona mhute iyoyo iri kumashure kwendege haisi chimwe chinhu kunze kwemhepo yakapamuka-pamuka unyoro nekuti inodhonza nemukati mechinhu ichi sejeti painenge ichizvidhonza yoga inopamura unyoro huri mumhepo haikwanise kuubvisa chero bedzi paine jeti nokuti inofanira kuto ndizvo zvinoifambisa uye unyoro hunobuda kubva mairi asi herinoka iri mamera mazhinji pamusoro penzvimbo inogona kuva neunyoro uye pasina ndege mudunhu iri uye raisagona kuva neunyoro kumusoro ikoko uye rakarembera ipapo zvairo riri mamaira 30 pakupamhama kwaro mamaira 26 kuenda mudenga munoona here sezvakanga zvakaita mufananidzo uyo apo pandakakuudzai mutumwa wajehovha aitaridzika seshongo yemoto makore akapfuura isati atombotorwa mwari vanoita kuti sainzi icherechedze kuti ichokwadi zvino pano nezvechiprofita chakapiwa mwari vanoita kuti sainzi ipupure kuti ichokwadi zvino takamira papi ndinoda kuchengetedza izvi Nokuti ndinogona kutaura neshamwari yangu iripo pano mangwanani ano kuti anyore zvisimbiso zvinomwe izvozvo. Angangoda kushandisa ino kuitira izvozvo. Uye saka mune kopi yazvo handiti kana mukawana rimwe richengetei kuti mugorishandisa. Maona. Zvino ari kuda kuziva, asi zvingabatsirei kuenda kunomuudza izvozvo? Aizozviseka. Munoona? Aizongoseka chete. Saka musakanda maparera edu saizvozvo. Asi tinoziva. Church inoziva. Uye Mwari vanoziva kuti icho kwadi. Uye ipapo pandainyengetera panyaya iyi yekufunga kuti chii chaizoitika kwandiri. Zvino munoziva here kuti ndaiva kupi? Kumaodzanyemba kweTucson, kumabvazuva kweFlagstaff. Chaipo ipo panzvimbo chaiyo yandakakuudzai mwedzi yakati wandei zvisati zvaitika pandaizomira. Uye chaizvo izvo maererano nepepa iri pano uye nemapepa nemagazini rino. Neuchapupu hwedu pachedu chaipo pazvakaitika. Mwari vakakwana uye havagone kunyepa. Uye zvichatoitika. Munorangarira here patepi? Madzichangamire inguvai. Ndichazvitaura zvakare. Rangarirai! Chimwe chinhu chiri kuda kuitika chakakura. Uye zvino chaita kuti nyika yose ipupure nezvacho. Epanhau rose riri paAssociated Press nerimwe remamagazini edu akakurumbira nezvimwe zvose zvichipupura nezvavo. Asi hazvisati zvaperana zvino. Asi vanhu vane rombo rakanaka zvakadini? Vanhu vane rombo rakanaka vari maKristo. Kuziva kuti munguva ino yerima pasina kana tariro maringe nesainzi nebomba reatomic rakati mirira. Uye pasina kana tariro mumasangano edu ari kungoungana vari kubatana nemunembo wechikara. Uye kana tariro dzedu dzose nenzira iyoyo dzaenda muupfumi hwedu dzekuyanana kwedu kwechikristo pakati pemasangano, zvakananga kunopinda muchikatorike uye uchava munembo wechikara mumubatanidzwa wechechi. Asi kuti neavo vanoda Mwari uye vari kutsvaga mazviro kwazvo kuti ivo Mwari chaivo vakaita vimbiso mubhaibheri vanozviwaridza pamberi pedu, wewoita kuti chechi nevanhu nesainzi nemamagazini nezvose zvicherechedze kuti vachiri Mwari uye vanogona kuzadzisa vimbiso dzacho. Inguva yakadini? Zvino muSabino Canyon mangwanani iwayo ndichinamata nekushaya kuziva kuti chii chaizoitika, ndakasimudza maoko angu kuna Mwari kumusoro pamusoro pegomo iroro. Munondo iwoyo wakawira muruoko rwangu uine mubato weparera nechidziviriro chawo pamusoro pawo nemupeni murefu wakareba zvingaita mafiti matatu uye uchipenya sesimbi yepoto kana kuti sekoromu wakapinza sereza. Uye handina kuziva kuti chaiva chii. Zvino ndakati ndinotya zvinhu izvi. Zvino panguva iyoyo izvi rakataura rakazunguza mupata iwoyo rikati, uyu munondo washe. Zvino munondo washe ishoko rashe, nokuti shoko ramwari rinopinza kudarika munondo unocheka nemativi maviri. Zvino kudzoka pane izvozvo, zvino panguva iyoyo imwe hama duku mari muchechi muno, zvino vaive musoja ndokuputiswa kuita zvidimbu zvidimbu muhondo potse ndokuradzikwa pasi vachinzi vafa. Uye vakati vaizo havana vezvokurapa, havana kufunga kuti vaizorarama. Uye vakanga vasina kukodzera kuti vashandwe pavari, vakanga vatoparara kare. Tsinga huru dzemugumbo ravo dzakaputika, ruoko rwavo rudiki rwakanga rwatopotsa rwaputiswa zvachose. Gumbo ravo gumbo rimwe rakanga rava kutobva potse. Asi Mwari vakaona nyasha, vakavaponesa ndokuvapodza rimwe zuva. Ivo hama Roy Robertson vakanga varipo pakatorwa mufananidzo uya kuHouston, kuti mudzimai wavo akaudzwa sei nechiratidzo zvavakanga vachiita muzuva iroro uye kuti vakanga vaine dambudziko sei uye kuti raizopodzwa. Zvino izvozvo zvakavaunza kuti vave mutendi. Asi ivo semurume wechiuto vaive vakaita sekunge ndinoimba kuti vachandiregerera nekutaura izvi kubva kune zvese zvakakwasharara divi rinongotaura sezvazviri vachipa mirayiro mumauto. Seuyo wekurayira vanhu vaitofanira kutaura zvine ukasha. Zvino ita izvozvo. Maona. Zvino ivo vakatenda zvakadaro. Asi nekudzikama vachiuya kuchechi uye vachiona zvinhu zvemweya vakati, ndinozvitenda izvozvo asi ndezvemumwe womunhu. Humwe usiku Ishe vakavamutsa mamwe mangwanani chainge tigere ivo neni zvairatidzwa semuJerusarema patafura yechirayiro chashe. Zvino ndaitaura vaisakwanisa kuzvinzwisisa. Zvino hama Roy vakagara pano, vakanditarisa iye zvino, uye vakazviona. Zvino vakandifonera kuHouston, kana kuti kunze kuArizona, kana kuti vakanditumira tsamba, ini ndikazovafonera. Vakati, mainge makagara apo hama Branham, zvino ndakaona shongwe yechiedza iya huru ichiuya, ndokukutorai, uye ikakubvisai patafura yashe. Uye mukabva maenda kumadokero, nekuti vakanga vagere kudivi rekumabvazuva vachinditarisa ndichienda kumadokero, zvino chiedza ichi chakapinda, chikandiburitsa. Vakati, aive mamwe mangwanani, sekuti chaiva chiratidzo. Ndakamuka pambhedha dzingaita 3 kana 4 o'clock mangwanani, zvimwe zvakada kudaro, ndikaona izvi zvichiitika. Zvino vakati vakadanidzira zvinoita sekunge kwemazuva, hama Bill dzokai! Zvino Roy neni tagara tiri hama chaidzo. Tinogara pamwe chete, nekuvhima pamwe chete, uye tinongova hama. Zvino vakadanidzira kwandiri kusvikira vashoshoma pauro pake. Dzokai! Vadzosei! Vadzosei! Vachichema. Vakati ini, hei no shongwe moto ichidzoka, kana kuti gore rikadzoka. Zvino rakandigadzika kumusoro kwetafura, uye ndakanga ndashanduru. Chakanga chiri chakavanzika kuna hama Roy. Ini ndichishanduru, kuti nditaridzike zvakasiyana. Ndaisa ichi pano kuitira chimwe chinhu chandinoda kurangarira. Kushandurwa pandichamupa dudziro yacho. Ndepaya ndisati ndadzoka pazvisimbiso zvinomwe, pandakadzoka pazvisimbiso zvinomwe zvino, ini mamwe mangwanani vakabata Billy uye vaida kutaura neni. Zvino ndaive ndakabatikana ndiri pamunamato kuitira zvisimbiso zvinomwe. Ndokubva vandiudza nezve zvakaitika zvakare, ndokuzvidzokorora zvakare. Hama Roy, kana ndikazvitaura zvisizvo, mugondizivisa. Zvino vakati vakasimuka zvakare mangwanani, ndinofunga mambakwedza zvakare mangwanani. Zvino ipapo vakatarisa mukamuri ndokuona chiedza chikuru ichi, kana kuti gore, pamusoro pegomo. Vakandibvunza nguva pfupi yapfuura, pakambova nechimwe chinhu here pamusoro pegore riri pamusoro pegomo? Ini ndikati muBhaibheri. Ini ndikati hongu, paya Petro, Jakobho naJohane pavakatorwa kumusoro, zvino gore rikafukidza Ishe Jesu. Uye Mwari vakataura vakati, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa. Ndakaparidza nezvazvo pano nguva shoma yapfuura. Mari dzodiki, hama dzematepi dzinogona kunzwisisa, munzwei iye. Ndinodaira kuti pamwe munayo patepi, ndine chokwadi. Uye vakati vakakwira mugomo, zvino pavakadaro, ndaive ndakamira ipapo, uye inzwi rikabva mugore, handizvere hama Roy. Zvino ndokutaura chimwe chinhu chakada kudai. Uyu muranda wangu, uye ndakamudana kuti ave muprofita kuzera rino, kuti azotungamirira vanhu sezvakangoita Mozisi. Uye akapiwa masimba kuti agone kutaura zvinhu zvichivapo, kana chimwe chinhu chakadaro sezvakaita Mozisi, sekutaura nhunzi dzivepo. Uye tinoziva nezvetsindi nezvimwe zvakadaro, nezvinhu zvakatoitika kare. Heti Right mudiki kumashure uko, ndinodaira kuti munoziva zvakaitika mumba make. Zvino vakavaudza kuti ndakanga ndaita zvakaitwa naMozisi. Uye zvino vakandiudza izvozvo tichiuya zasi mushure nerwendo. Uye mupfungwa dzangu, ndakanga ndatsunga mupfungwa dzangu kuti ndiri kuzoenda kumusoro uko kwaBad, nokuti ari muchimiro chakaipa kumusoro uko muvhimi. Ndisati ndabva pano, ndinogona kudonedzera izvi. Uye tichakurumidza. Ndakarota hope dzinonetsa, hope dzisinganzwisisike. Uye ndinoimba kuti kana tsano vangu vakazonzwa izvi, hazvivakanganisi. Uye ndinoimba kuti handikanganise mudzimai wangu agere pano zvino, asi anozviziva. Inenge mwedzi mizhinji yapfuura, ipapo chaipo zvino, maive makaita semunenge muna gumi guru kana mbudzi. Ndakarota kuti ndakanga ndichingodzengerera murima. Uye ini, zvinoka ndakanga ndisina kwekuenda, uye hapana aiva nehanya neni, uye ndakanga ndava rombe, kutongova rombe chairo. Zvino ndaitonhorwa. Zvino ndakatarisa nechekure ndikaona moto, uye pandakasvika ikoko, yaive nzvimbo yekunorasira marara emuguta, uye vaiva nemakoronga, uye moto uyu waiva mumakoronga iwayo. Uye pakati pemakoronga aya, paive pakati tsepete, pairara marombe ipapo kuti vadzivirirwe, kuti vasagwamba nechando pakati pemoto iyi pausiku hwemunguva yechando unotonhora. Zvino ndaitonhorwa. Uye ndakafamba ndichienda kumoto uyu kuti ndidzivirirwe. Zvino pakanga pakazara nemarombe. Uye vaive, handina kuona kana mumwe wavo, asi vese vaiita sekuva nezvimatumba kana nzvimbo, paive nenzvimbo dzavo dzekurara. Zvino ndakaona tsano vangu, Fletcher Broy. Uye Fletcher ndinomurangarira chaizvo, mwana akanaka. Asi izvi zvinogona kuva chidzidzo kuvana vechidiki. Ndinorangarira makore mashoma apfuura ari jaya rakanaka raJames Fletcher Broy. Zvino akatamba nevanhu vasiriwo. Ndokubva anwa doro rake rekutanga. Ndinomurangarira achindidana ari seri kwemaketeni mumba mangu. Zvino baba vake vakaenda mukubwinya makore akapfuura. Vakanga vari kunze uko vachiridza gitare. Pachikomo chiri kure pakamira muchinjikwa wekare wakakwasharara. Zvino Fletcher akandidana kuti ndidzoke ndokuti, "Hama Bill, ndinamatireiwo. Inzwai rwiyo rwurukuridzwa nababa vangu, uye ndanga ndichitonwa doro nhasi." Ndakati, "Fletcher, mukomana angaita makore 18. Ndakati, "Usaende nenzira iyoyo." Asa haana kumboteerera. Akaenderera mberi, akava chidhakwa chemandiriri. Zvino mudzimai wake akamusiya, vana vake, uye angori panguva ino. Uye Mwari vanoziva kuti ndinomuda. Ndakaenda kunomunamatira. Achingova hake rombe. Ndakaenda kunomunamatira pano nguva shoma yapfuura. Akakuvadzwa pandaive pano nezvisimbiso zvinomwe. Ndakati, "Fletch, ndine masutu akati kuti kumusoro uko andinoda kukupa." Akati, "Musadaro henyu hama Bill." Uye ndaiziva kuti akanga asina hembe. Zvino ndakati, "Wadii kutora hembe idzi?" Akati, "Ah-ah." Zvino akanditarisa, "Munoona, munoziva zvandinozoita nadzo. Kudzitengesa ndobva ndadhakwa." Zvino ndakati, "Ndichakupa kamari, Fletch." Akati, "Kwete, musadaro hama Bill. Ini handidi kuti mudaro." Iye muchinda chaiye pamoyo. Asi atove chidhakwa nerombe. Uye mudzimai wake akatora nzira isiriyo. Uye zvese zvakaitika kumuchinda uyo anonzwisa urombo. Zvino pandakamuka, ndisati ndamuka, Fletch akati kwandiri, akati muchiroto, akati, "Billy, ndichakutsvagirai nzvimbo hama Bill. Makapa vana vangu zvekudya pavaiva nenzara." Uye akati, "Makava baba kwavari. Zvino ndichakutsvagirai nzvimbo pano yekuti mugare muchidzirirwa." Zvino takaenda tichifamba nenzvimbo dzemarombe, uye pakupedzesera takasvika pane imwe nzvimbo akati, "Ndichagara pasapa." Zvino ndakati, "Ndichafamba ndichienda kumusoro kuno kuti ndione kana ndingawana nzvimbo." Ndakafamba ndichienda ikoko, ndikatarisa kunze muusiku waiva nerima uchitonhora. Uye ndakafunga, pafunge, imwe nguva Mwari samasimba vakanditendera kuti nditungamirire chechi yavo. Imwe nguva vakanditendera kuti ndiparidze vhangeri ravo nekuona mweya yevanhu ichiponeswa. Varume nemadzimai vakabva kumativi ose enyika kuzotaura neni kwemaminitsi mashoma. Hepano pandiri zvino, ndiri rombe, uye hapana anondida. Uye ndiri kutonhorwa, ndoita sei? Zvino ndakabva ndamuka. Ndakaudza mudzimai wangu ndikati, "Pamwe zvinoreva kuti Fletch ane chaari kunyatsoda. Saka takakurumidza kuti tione kana taigona kumuwana." Zvino munin'ina wake akamuwana. Akanga achigara kunze kuno nema Wagner's. Kunze uko kwavaine vanotengesa mabhiza nezvimwe zvinhu, achirara mukona redanga kana chimwe chinhu. Ndakaenderera mberi ndakafunga kuti zvinoka tichangozvisiya zvakadaro. Saka ndakadzoka zasi zvino kubva kuCanada naFred nevamwe rimwe zuva. Uye mupfungwa dzangu ndakanga ndatotsunga pazviri. Kana vanhu ava vasingade kunzwa mharidzo yangu, alright, havasungire kuti vadaro. Ndakanga ndaparidza zvino kwemakore angaita 35, uye makore 15 kusvika 18 apfuura, handina chandakaita kunze kwekungoitira Ishe chete. Ndakaedza kugara pedyo kwazvo navo, uye ndisingataure shoko kusvikira vandiudza kutanga zvinhu zvose. Vanhu vanoti, "Zvino kana hama Branham vakakuudzai kuti vari kuuya, rangarirai, tarisirai musangano, nokuti vari kuuya muzita raShe. Hapana chavanoita kusvikira Ishe vataura." Ndizvozvo chaizvo. Ndaimirira kusvika vandiudza. Handaimbopfakanyika kusvika vandiudza. Uye zvadaro, vakasvika pekuti kwemwedzi mishoma yapfuura, havana chavaindiudza nezvenzvimbo dzekuenda. Zvino ndakauya zasi ndichibva kuCanada. Zvino Fred akataura kana kuti hama Roy vakandiudza hope dzavo. Apo iwo neni nahama Banks taifamba pamwe chete tisati taparadzana. Uyezve zuva rakatevera takaenda kwahama Fred. Zvino mwanakomana wavo Lynn akanga asiri kumba, saka vaisakwanisa kuuya nesu. Ivo nemudzimai wavo vakatozomirira. Vakatora mudzimai wavo ikoko kuRosewood kana kuMelrose, Saskatchewan. Zvino Billy neni takauya tiri mupickup yahama Fred. Usiku ihwohwo takafamba nguva zhinji yeusiku hwacho nezuva rakatevera racho. Uye zvadaro, mangwanani akatevera takanga tabva kuHelena, Montana, uye taiuya takananga kubhodha. Uye ndinogona kuramba ndakasvinura kusvika kuma9 o'clock ndotanga kubatwa nehope. Ndakabatwa nehope. Zvino Billy anoda kurara kusvika nguva dzingaita 10 o'clock zuva rinotevera, zuva parinobuda. Saka zvinotiitira zvakanaka pakufamba. Saka ndakamuka nguva dzingaita 4 o'clock ndokutanga kutyaira. Zvino Billy akanga arere, takapinda mune imwe nzvimbo. Uye ndaifunga mupfungwa dzangu, munozivei, rimwe remazuva ano pandinongo kwanisa kuita kuti mudzimai wangu auye kumusoro uku. Uye handisi kuzomuudza zvandichaita. Asi ndichasvikako ndomuudza kuti ndinoda nzvimbo ino zvakanyanya kwazvo. Hapana chikonzero chekuti tiende kumwewo. Ngatingogara ikuno uye ikoko kure kwazvo nekunogara vanhu. Mamaira 1100 kubva chero kupi zvako, munoona? Kure kure murenje. Ndakafunga vakomana hazvingave zvakanaka here? Hazvizodi kuti ndizogera vhudzi. Uye ini handizosungirwa kupfeka zvakanaka. Uye ndozongova zvangu munhu wemumakomo wemazuva ose izvo zvandakagara ndichida kuva. Zvino ndakati ndine pfuti dzakati kuti uye vamwe vanhu vakandipa. Uye ndichava mutungamiriri wemumasango wausati wakambonzwa. Ndichangozvida chaizvo. Zvino kana ishe vakandiudza kuti ndiende zasi kunoudza mumwe munhu chimwe chinhu, ndinongomhanya ndovaudza ndodzoka zvakare. Zvino ndichabatsira Bhadhi. Zvino tichava nenzvimbo chaiyo kuno. Ndaifunga pamusoro paizvozvo. Takapinda mune imwe restaurant kunodya kanzvimbo kadiki mugomo nguva dzingaita 7 o'clock. Nguva dzakanga dzaenda zvishoma, saka ndakamutsa Billy. Takanga tapererwa nepeturu, saka takatozotenga peturu. Zvino takapinda munzvimbo diki iyi, restaurant diki iyi. Uye tiri imomo, mumwe murume akauya achiyambuka mugwagwa zvichida mukuru kwandiri zvishoma. Asi aitaridzika semurume chaiye kwandiri. Aive akapfeka hovhorosi, chibhatye chacho, shangu dzokutasva nadzo, ngowani nhema, ndebvu dzakadzika nechiso chake sezvizvi, dzakachena sechando. Bvudzi rake rakarembera zasi nekunze kumashure kwengowani yake. Ndakafunga, anotaridzika semurume chaiye. Kwete mumwewo akapfava ane usimbe, aine fodya pamuromo wake akada kureba kudai, agere akapfeka chikabudura pamwe pavharanda kana chidziva chekutuhwina. Mumwe munhu wekumabvazuva ane zidumbu tingati. Regereraiwo kutaura kwakadaro. Asi zvisinei, muchinda wacho aitaridzika semurume chaiye kwandiri. Akasimba, akakwasharara. Zvaitaridzika sekuti aigara panzvimbo yakasikwa naMwari kuti munhu agare. Zvino ndaimuyemura. Akapinda murestorendi ndokutenga mapanikeke. Paiva nevanhu vangaite 15-20. Akahetsura. Uye munoziva kuti vamwe vanhu vano... Ndiregerereiwo. Asi akaburitsa kuhetsura kukuru kune utano kwemusango. Hetsu! Ini zvangu, zvaita sekunge mahwindo aputika. Paakadaro, hapana akashinga kutaura chimwewo chinhu. Kwete changamire. Ndakati, Billy, hoyo murume ari pamoyo pangu. Akati, haa baba, hamudi kuvasa. Ndizvo, ndini uyo mune ramangwana. Maona, ndikati, ndini uyo. Zvino ndakagara ipapo zvishoma. Zvino Billy akanditarisa ndokuramba achidya mapancake ake. Uye ndakanga ndapedza hangu. Mumaminisi mashoma, mumwe munhu mubhokisi raiva pamberi pedu rine mabhodhi nenzira iyi kumashure kwebhokisi, ndaisakwanisa kuona kumativi ose. Mumwe murume akasimuka aitaridzika kuva nechimiro changu chaicho, aine makore angaita 75 ekuberekwa, kamuchinda kadiki. Mbatya dzake dzakasungirwa paari dzakabvaruka. Zvino shamwari yake yakasumuka pamwe naye aiva Fletcher Broy chaiye. Vudzi jena rakarembera kumeso kwake. Zvino Billy akatarisa kwa akati, baba, vanotaridzika semi na Fletcher. Munogona kufunga kuti ndakanzwa sei. Zvino muchinda mudiki akafanana neni akadzadzarika. Iwe vainge vambomira pamoto wemumusasa vaine hutsi pese pese pavari, zviso zvakasviba. Ndofunga kudya kwavo kwemangwanani vari pamwe chete, murume wacho anofanira kunge akabhadhara 20 cents zvichida kapi yekofi kana chimwe chinhu. Mwoyo wangu akasvetuka mukati mangu. Zvino ndakatarisa zvino Billy akabva ati, chii chiri kuitika pamuri? Ndikati hapana. Uye ndakatarisa izvozvo. Uye vakatenderera ndokubuda. Akati, baba, chii chiri kuitika pamuri? Ndikati hapana. Zvino akapinda mumotokari ndikati, akati mungaita hanyana zvere mukatyaira zvakare? Ndikati kwete. Akati ndichiri kunzwa hope. Saka akakotsira. Zvino ndakamhanyisa mota ndichidzika nemugwagwa. Makiromita angangoita 89 paawa mupick up pamusoro pegomo. Ndichidzika ndakananga kuboda zasi kusvika ku ndichiuya kumba kuArizona, asi ndaiuya zvino kuUtah. Uye pandakasvika ikoko ndichidzika kubva kumakomo, makiromita angaita 32 kubva muguta. Sekunge makazvinzwa sezvandakakuudzai nezvemangwanani pamusoro petsindi nezvinhu zvose izvi, kuti chimwe chinhu, mumwe munhu akatanga kutaura neni. Inzwi zvimwe chete sekungonzwa kwamuri kuita rangu. Ndinoziva kuti zvinonzwika sekunge kupenga. Asi sezvandabva kutaura kuti ndakambokuudzai here chimwe chinhu kunze kwezvaive zviri izvo chaizvo. Zvino inzwi rakatanga kutaura. Ndaitaura navo. Rakati, ita hako zvauri kuda kuronga uye uchava saizvozvo. Ndikati, Ishe, handidi kuva saizvozvo. Vakati, mudzimai wako achaendawo zvakare. Asi kuzogara kumusoro uko muzvikomo izvozvo saizvozvo. Uye iwe uchava rombe sezvawakaratidzwa nehope kuti uchava. Ndikati handidi kuva izvozvo. Asi izvo ini handidi kurarama saizvozvo. Ndinoda kuita chimwe chinhu chakasiyana. Asi ndakaudzwa kuti makandidana kuva muprofita. Uye ndinoda kugara murenje semuprofita. Asi ndaishandisa chikonzero changu chekuti ndikwanise kunovhima zvakandinakira ini. Uye vakati, asi ivavo vaiva vaprofita vetestamende yekare. Wakadanwa kuti uvepo muhofisi yepamusoro kwazvo kupfuura izvozvo. Vakati, une zvipo zvakawanda kunze kwaizvozvo. Wakadanwa kuti unamatire vanorwara nekuparidza evhangeri. Uye muchimiro chechiapostora unoziva nezvezvinhu zvikuru, zvipo zvizhinji zvikuru. Vakati, sei uchimirira kuti ndikufambise pese paunofamba? Mubayiro wako uripi? Ndakabva ndaona. Zvino vakabva vati, unorangarira here? Ndakuudzai. Unorangarira here zvawakaudzwa nahama Robertson muchiroto chavo kana kuti chiratidzo? Kuti wakanga waita saMozisi. Wakanganwa manzwiro evanhu vako. Wakanganwa kudanwa kwandaka kudanira kwakuri. Ndinorega varwere vakarara. Ndinoda kuti Ishe vandiudze kwekuenda uye nekwekusaenda. Izvozvo hazvina kunaka. Ndakanga ndazvipinza muchinano chekuzvichepesa. Nekuti vanhu vakanga vasinganzwe mharidzo yangu. Uye kana uye Mwari vasatendera kuti ndiedze kuenzanisa upenyu hwazvino nehwaMozisi. Asi ndizvo chaizvo zvakaitwa naMozisi. Vanhu havana kumbomuteerera paakauya kuzovadzikinura. Saka akangovasiya vakadaro ndokupinda murenje, asi Mwari vakamutendeudza. Uye akanga atokanganwa kare vanhu vaitambudzika. Zvino zvadaro, ndakati, Ishe, kana ko ndingadaro ndizvozvo ndisina dzidzo ndichingova nedzidzo yekupuraimari, ndingakwanisa chirudzii? Uye vanhu vaimira mumitsara nekwese kwese kuti vanzwe evhangeri iri nyore. Zvatopfuurira, zvakura zvino kupfuura zvazvaiva pasi pesungano yekare. Akakwira kumusoro ndokupa zvipo kuvanhu. Maona, Jesu Kristo mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvino ndaitaura, zvino ndakarinzwa richitaura neni ndokubva randisiya. Zvino ndakati, Billy, zvino anga achitopfodora hope. Ndakati, Billy, ndiwe here? Zvino haana kana kumbomuka. Zvino ndakafunga, Ishe Mwari, ndakafambisa motokari yangu zvishoma. Izvi zvinorevei? Zvino ndakati, Billy, Billy. Akati, muri kudei? Ndakati, uri kutaura neni here? Akati, kwete. Sei, ndokubva ndati, ndoda kukuudza chimwe chinhu. Ndakarota hope nguva shoma yapfuura. Uri kurangarira tichiona muchinda uya akafanana neni naFletch. Bvunza amai kana wadzoka kuTucson. Ndakavaudza chiroto ichi. Zvino Billy, pane chimwe chinhu chiri kuitika. Chiri kutoitika iye zvino. Chimwe chinhu changa chichitaura neni uye ndafunga kuti changa chiri iwe. Akanditarisa zvekuita sekushamiswa. Ndokumira zvishoma. Taichikaira hedu tichienda. Saka mushure memaminesi mashoma akadzokera pakurara zvakare. Uye ndaichikaira zvangu ndichifunga nezve. Izvozvo zvingarevei. Ndichityaira hangu munzira chaimo. Uye kamwe kamwe, hero ndokuuya richitaura zvakare. Zvino vakati, dzokera. Handina kukuudza here pakutanga chaipo kuti uite basa remuvhangeri? Pandaka kudana zasi kurwizi, handina here kuti saJohani mubhabhatidza akatumwa kuzofano tungamira kuuya kwekutanga? Ko Johani aisapfuurira kuva muprofita here? Jesu akataura kudaro pachake, makabuda kunooneiko? Muprofita here? Ndokuti anodarika kuva muprofita. Zvadaro zvese zvakatanga kuuya kwandiri. Ndakatanga kufunga. Ndokubva vandirangaridza zvakare nezvevanhu kuti kuita zvakaitwa naMozisi. Ko Mozisi aigosvika sei kuvanhu murenje? Uye ndaigona sei kusvika kuvanhu murenje? Chinhu chimwe chete ichocho ndokubva zvasvika pane izvi. Timotheo chipiri 4. Rangarirai patakakungidza chechi mangwanani aya makore 30 apfuura, vamwe venyengwa dzekare pavakandiratidza miti iyoyo uye ndikaidyara kumativi ose ari maviri. Munozvirangarira here? Munorangarira chiratidzo chacho? Zvose zvakanyorwa mumabhuku nepamatepi nezvose. Atove makore akapfuura kuti ndakaona sei izvi uye ini handina kumbopesanisa oneness netrinity. Ndakamira pakati pavo ndokujigara miti iyi. Uye ndiyo yoga miti miviri yaiva nemichero. Uye ini miti yose yakakura ikareba anenge mafiti 30 ndokumira. Iyi yakaenda ikanopinda kudenga. Ndakachikora kubva padavi rimwe chete, maona? Rimwe kune rimwe divi uye rimwe kune rimwe divi. Zvino ndakachikora. Munorangarira chiratidzo chacho, maona? Chakanyorwa mumabhuku uye chiri mutsanangiro yeupenyu hwangu nezvose. Zvino yakaenda kumusoro chaiko kudenga saizvozvo nokukurumidza. Zvino vakati tambanudza maoko ako kuti uwane muchero wacho. Uye zvadaro ndakawana muchero mumwe chete mumuchinjikwa pandakamhanyira zasi ikoko. Zvino akati ita basa remuvhangeri. Nyatso simbisa shumiro yako, nguva ichasvika yavacharamba kugamuchira dzidziso yakarurama. Usarega ipapo, ramba uchienda. Zvose izvozvo zvakauya mupfungwa dzangu. Uye ndokubva ndarangarira uyu Marilyn Monroe, musikana wandakaona achifa rinenge vhiki asati afa. Uye kuti vakati akazviuraya, iye asina. Ndakavaudza nezvazvo kumashure zvaizoitika uye zvikaitika. Uye sezvazvakaita vatambi veboxing kumusoro uku, mumwe aizouraya mumwe. Ndakapesanisa musikana wacho. Pane mumwe musikana ipapo, hanzvadzi yake isiri yemumba ndi Danny Henry. Zita rake ndiani? Jane Russell. Hanzvadzi yake isiri yemumba, mukomana wechibaptist. Zvino ndaiparidza muLos Angeles pakudya kwemangwanani kwebusinessman. Uye chimwe chinhu ipapo chaingorovererwa pamusoro pemasangano iwayo. Uye ipapo pakagara mukuru weassemblies nevazhinji vevaremekedzwa vakuru vakanga vaungana imomo. Zvino pandakapedza kutaura ndokutanga kubva papratform ndichigadzirira, nokuti maridzo yakanga ichitepfenyurwa nemunyika yose paredhiyo uye vaifanira kuchinja. Pakuchinja uku pavakadzima redhiyo ipapo kuti vatepfenyure maridzo iyoyo uye vodzoka vozivisa nepfenyuro yacho. Zvino ndakanga ndiri paClifton's uko kwatinova nekudya kwemangwanani. Zvino pandakanga ndichifamba kubva papratform yepamusoro kuenda kune yepasi, muchinda akanaka wechidiki anotaridzika zvakanaka ane makore angangoita 30 ekuberekwa akamhanya ndokundimbundira akati ndini Danny Henry, uye ndisingazive kuti aiva mukoma wake aiita zvepatelevision. Uye inoratidza patelevision ikoko kuitira veChristian businessmen. Uye ndi Jane Russell, mutambi wemafirimu. Hanzvadzi yake isiri yemumba, amai vake muparidzi wePentecost. Zvino paakatanga kumhanyira kwandiri uye akandimbundira ndokuti Mwari vakuropafadzei hama Branham. Akati ndinoimba kuti izvi hazvinzwike sekumhura, asi pamaonero angu andinozviita maridzo iyoyo inogona kuva chitsauko 23 chazvakazarurwa. Zvino paakataura izvozvo akatanga kutaura nendimi, mukomana akanga asati ambonzwa nezvechinhu chakadaro wesangano reBaptist. Zvino paakango akachenuruka ndokunditarisa akashaya kuziva zvokuita. Pane varume vagere muno vakanga varipo. Vakanga uripo here Fred? Vangani vakanga varipo panguva iyoyo? Ehe, havo kavatatu vari pano vaivepo panguva iyoyo. Zvino akanga asingazive zvekutaura. Zvino pakanga paine mudzimai mufemu wechiFrench akanga akagara pazasi apa. Akasimuka akati handiti hazvidikana dudziro zvayo, yanga iri French chaiyo. Mukomana uyo akati handizive kana shoko rimwe chete rechiFrench. Zvino mudzimai uyu akanga anyora pasi zvaakataura. Uye ipapo paiva nemumwe murume akanga akagara pakona akati ndizvozvo ndanyora pasi zvaataura chiFrench. Kumashure shure chaiko mumwe murume ane vhudzi rakachenuruka aitaridzika zvakanaka akamira pamadziro. Akauya mberi kuzoenzanisa zvinyorwa zvacho. Uyu aiva muturikiri weUN wechiFrench. Zvino murume uyu ari nechapa aiva Victor Ledoux wechurch yaEnvic kunze uko. Uye akazvinyora pasi uye ndine dudziro yazvo. Teererai kune izvi kana ndikakwanisa kuzviverenga. Ini Victor Ledoux ndiri muFrench chaiye akazara, muKristo akazvarwa patsva, akazadzwa nemweya mutsvene. Adiresi yangu ndi 809 North Kings Road, Los Angeles 46. Ndinopinda kuBethel Temple, mufundisi Anvik variwo mufundisi. Dudziro yechokwadi yandinozivisa yechiprofita chakataurwa pamusoro paHama Branham chakapiwa naDanny Henry muchiFrench kukadzi 11, 1961 pakudya kwemangwanani kweFull Gospel Businessmen. Dudziro yechokwadi yechiprofita chacho. Zvinohe zvinoi zvachakataura. Nekuti wakasarudza nzira nhete yacho nzira yakaomarara, wakafamba mukusarudza kwako. Zvino ndinogona kuzviona izvozvo. Mozisi akatoitawo sarudzo yake zvakare, maona. Wakatora nzira chaiyo uye yakananga, sarudzo chaiyo uye inzira yangu. Akatara pazasi. Nzira yangu, mweya mutsvene uchipindura. Nokuda kwesarudzo huru iyi, chikamu chikuru chedenga chakakumirira iwe. chaka kumirira. Isarudzo inobwinya zvakadini zvinonyatsotererai. Isarudzo inobwinya zvakadini yawakaita. Izvi pachazvo ndizvo zvichaita kuti uye zviitike kukunda kukuru murudo rwaMwari. Cherechedzai, chiito chiri shure kwechirevo. Munoona? French. Zvino muturikiri weUN ndiye akaturikira izvozvo. Uye mukomana wacho haatozivi kana shoko rimwe chete zvaro. Haana kumbonzwa nezvechinhu chakadaro sekutaura nendimi. Aiva mubaptist. Zvakangoitika kuti akangopindawo imomo ndokunzwa mumhanzi iwoyo. Zvino akati ndokuuya kusoro ikoko, akamira ipapo ndokunzwa ndichiparidza. Zvino murudo rwaMwari, rudo rwaMwari, ko rungava rudo rwaMwari sei kana usiri mweya mutsvene? Mweya mutsvene ndiwo rudo rwaMwari. Zvino uye ini naBilly patakatanga kudzika nemugwagwa, munoona, takatanga kudzika nemugwagwa, Billy ndokukotsira zvakare. Zvino rakati ndichakupa chiratidzo chekusingaperi. Ini ndakati Ishe chii? Ndakamirira zvishoma, zvino hapana chakaitika. Ndakati chiratidzo chekusingaperi chii nai Ishe? Zvino ndakamirira kwemaminitsi mashoma. Zvino ipapo ndakatarisa kuti ndione Billy ainge akarara. Zvino vakati ndichakupa chiratidzo chekusingaperi zvakare. Vakati tarisa kumadokero kubva pauri. Zvino ndakatendeutsa musoro wangu sezvizvi mupickup kuti titarise. Ndakatyaira zvishoma nezvishoma, munoziva. Uye ini zvangu mweya washe, ndakanzwa sekunge ndaigona kudanidzira nekuchema. Ndakatarisa ndikaona gomo rine kumusoro kuchena pariri. Ndikati handizive, handisi kuona chiratidzo chekusingaperi pamusoro pazvo. Vakati zita rako rakanyorwa pese pariri. Ndakafunga chii ichocho? Zvino ndakapera simba zvikuru ndikatanga kumira. Zvino Billy akamuka ndokuti chii chiri kuitika pamuri? Zvino ndakadzora maoko angu sezvizvi ziya richidonha kubva muruoko rwangu uye kuchinaya mazaya echando. Ndikati Billy, pane zviri kuitika. Panguva ino ndaziva pandakakanganisa. Ndaziva kuti ndakatadzira Mwari. Uye zvichiita sekunge ndainzwa rwiyo rwuya ruchiimbwa. Uye ndoona zviuru zvevanhu vakasangana, zvirema, vakaoma mitezo, mapofu nevakaunyana. Ndakanzwa imwe kwaya, izwi rerimwe inzwi rakakurumbira richiimba. Asina kuchena, asina kuchena, mweya yakaipa yakamusunda. Munoziva rwiyo rwacho? Ndokubva Jesu auya akasunungura nhapwa iyi. Ndaigona kuona mitsetse yevanorwara iri kwese kwese. Zvino ndakatomira. Billy haana kuziva kuti chii chaitora nzvimbo. Zvino ndakatarisa mudenga. Ndakamira ndikatarisa kumusoro mugomo, ndikaona zvikomo zvinomwe zviya. Zvino pano kana uchida kuona chimwe chinhu, paiva nenhongonya nomwe pamusoro pegomo. Gomo rimwe chete raienda kwemamaira akati wandei. Gomo rekupedzisira usati waenda kune imwe nyika. Hakunazve mamwe makomo shure kwairoro. Uye raibva kumabvazuva richienda kumadokero, iro gomo racho rese. Uye raiva rakafukidzwa nemazaya echando kumusoro. Nhongonya mbiri diki dzekutanga, uye kuchitevera nhongonya huru. Uye koita imwe nhongonya diki, kozoitazve nhongonya huru. Uye koita nhongonya diki, zvino kozoita zigomo guru refu rine nhongonya yakafukidzwa nemazaya echando. Ini ndikati Ishe, handisi kunzwisisa kuti zvinorevei izvozvo. Vakati pane nhongonya ngani dziripo? Ndakati pane nomwe. Mune mavara mangani ari muzita rako? BRANHAM. Zvino paiva nenhongonya nhatu dzainyatsooneka. Vakati nhongonya nhatu idzodzo ndiko kudhonza kwekutanga, kwechipiri nekwechitatu. Kwekutanga kwaiva chikamu chako chekutanga cheshumiro yako, chikomo chidiki. Tevere kudhonza kwako kwekutanga kwakakwirira kwazvo. Unoziva chiratidzo muruoko. Zvino pakava nekanguva kekunge pasina chiripo ipapo, nguva yandakabviswa nekuda kwokuneta kwakanyanyisa. Vazhinji venyu munozvirangarira. Zvino kwakazoya kunzvera kudhonza kwechipiri. Zvino ndakava nemamwe angaita makore mashoma pano enhongonya dzakangoita sediki, munoona. Kumashure sekuti shumiro yangu yakanga isati yasvika, ndokuchizouya kwechitatu. 3 inhamba yekupedziswa, munoona. Yechitatu, nhongonya yaitevera yacho yaiva 5, nhamba yenyasha. Zvino nhongonya yaitevera yaiva 7, namba yekukwaniswa magumo mazuva matanhatu ndiwo amuchashanda rechinomwe ndiro sabata kupera kwevhiki kuguma kwenguva maona zvino ndakamira ndikazviratidza kuna Billy zvino ndakatarisa vakati izvozvo rega zvimire zvakadaro kana pakazombove nekupokana mupfungwa dzako rangarira nzvimbo ino dzoka pano zvino Billy akandirova pabendekete akati baba tarisai kumabvazuva uye kuti zvakaitika sei handizive asi ipapo kumabvazuva kwemugwagwa kwaiva nenzvimbo iya inorasirwa marara yaiputa mamaera nemamaera kubva kune chero mhando yeguta zvaro nzvimbo yekare yakarasirwa murwi wemarara iri kuruboshwe kwemugwagwa ndiri kudzokera mumunda wokuvhangera amen kuva mutana kana muduku kurarama kana kufa ndichateerera mwari kusvikira rufu rwandisunungura ndakatadzira ishe kwete nemaune kana ndikaita ndakaedza regai ndiise izvi maona pachiine imwe tepi yasara here regai ndiise izvi ndagara ndichida kuona Jesu Kristo achiratidzwa pasina kana chimwe chete chinokanganiswa uye hama dzichanzwa tepi ino nechechi ino ngavarangarire kubva nhasi chikonzero sei musina kumbowana kana mhosho uye chikonzero makore ose aya musingakwanise kutaura chinhu chimwe chete chakambotaurwa kana kuitwa kunze kwezvakaitika ndinodenha chero ani zvake kuti aunze chero chezviuru zvezvinhu papuratifomu nekunzvera nekufanotaurwa kwezvaizoitika zvakaitika chaizvo nemo nemo zvino chechi vanozvitenda izvozvo itai ameni kuitira kuti hapana munhu munyika anogona kuratidza chimwe chete zvacho asi ngazvizivikanwe kuchechi pano uye nekuchechi inozotevera kana mwari vakasundira munhu nemupombi uye orega kufamba zvachose kusvika mwari vamudza hapana kutenda kunobatanidzwa nazvo ndimwari vari kukusundira kune chimwe chinhu uye zvakavakashumirwa kusvika panzvimbo yekuti hapana munhu anogona kutaura shoko rimwe chete rinopesana nayo asi kubva zvino zvichienda mberi regai nditaure nemi kutanga muzita rashe musati mateerera nokuti ndinofanira kuenda kunze nokutenda ndinofanira kuzviita nokutenda kunyange ndichifunga kuti zvakanaka here kana kuti kwete kana chii zvacho ndinoita sarudzo yangu yakanakisisa zvino ndoenda kunozviita nekuti hazvina kumbova zvisiri izvo imhaka yekuti ndakamirira kusvikira vandiudza kuti ndiende kunozviita ndakavamirira saka vaisava ini vaiva ivo asi munoona kunyange mutsvene Pauro mukuru akapinda nepakaoma imwe nguva uye nguva zhinji mwari vakaita zvinhu kana kurega varanda vavo vachizviita zvaive kukanganisa kuti varatidze zvinhu izvi zvino tinoziva kuti vanhu vanogona kukanganisa asi mwari havagone kukanganisa asi zvino kana ndikapinda mubasa rokuparidza nekuenda nenzira yandinoita zvadaro ndinofanira kuronga misangano pachiine nguva uye ndoisa zvinhu panzvimbo uye zvichida ino ndiyo nguva huru iya iri kuuya yatanga tichitarisira uye zvechokwadi kana izvi pachazvo zviri chinhu chikuru chichaitisa uye chichakonzera kuitika kwekukunda kukuru murudo rwamwari zvino ndicho chiito chiri kumashure kwechirevo zvino rudo rwamwari runova mwari maona uyezve zvinotorera rudo rwamwari kuti umhanyire kunze uko pamutsara wepamberi womira pamukaha uchimiririra vanhu uye vana riki ava navana riketa vakatuka shoko kwazvo avo vandakadana kuti riki nariketa mwari vakandipa kuti ndinzwisise kuti handifanire kudaro nokuti vazhinji vavo vachiri vana vavo ndiri havana zvavanogona kuita nekuti vanoita zvakasiyana kwazvo mamwe emachechi ekare aya akatonhora etsika anavo mweya iwoyo uri pavari uye vanongova mutirongo sezvaiva Israeri iri mutirongo sezvakangoitawo Mozisi akadzika zasi kunovadzikinura kubva muutapwa vanhu vaida Jesu Kristu vaizomushumira kana vakangoziva zvokumushumira nazvo uye vari pasi peusungwa pasi pemasangano anovaudza kuti usaite izvi usaite izvo asi kudana kwamwari kunofanira kuuya ani naani anoda kufora achienda kunyika yechipikirwa ngaafore tiri munzira yedu kuenda kunyika yechipikirwa Amen. Regai vauye vagofora. Tiri munzira yedu kunosangana naKristo panguva yekupedzisira. Zvino ndangachida kuunza izvi kwamuri kuti muone nekukuratidzai kuti kukanganisa kunogona kuitwa nemunhu. Asi zvakadaro akatoperera. Moses akarasikirwa nekunzwira vanhu vake nekuti havana kumuteerera. Zvino hamaroi, muri kuona chiroto chenyu. Uye zvino handikwanise kuenda neshumiro yakadaro kusvikira ndanzwa zvakasiyana mumwoyo mangu pamusoro pazvo zvisinei kana Mwari vakandiudza. Asi ndiyo shanduko iya iyo hamaroi vakaona ichiuya. Chimwe chinhu chinofanira kundishandura, nekuti ini mumwoyo mangu kana ndikaenda kunze uko ndiine manzwiro andinawo zvino, ndichiri kunzwa kuti vaifanira kunge vakanzwa mharidzo iyoyo, vaitofanirwa kunge vakazviita. Uye handina kunzwira vanhu kwandinofanirwa kuva nako. Kusvikira ndawana kunzwira ikoko, hapana chikonzero chokuti ndiende, nokuti ndinenge ndiri munyengeri. Uye makore ese aya ndakaedza kuvashumira nemwoyo wechokwadi. Uye handingaenda kunze uko ndiri munyengeri. Ndinofanira kunzwa kuti havasi Riki naRiketa, uye havasi boka iri. Vana vaMwari vari muuranda vandinofanira kuenda kwavari. Kusvikira ndava nemanzwiro iwayo, ndichatongofamba famba hangu ndichiparidza mamwe maconvention nezvimwe. Asi ndomirira. Ndine rwiyo rudiki, handigone kuimba. Ndinoda kungorutaura kwamuri. Hama, ndangonyora zvekubharangidza. Handisati ndarupedza, nazvino haruna kunyorwa zvakanaka. Handizive kana ndichakwanisa kurverenga kana kuti kwete. Rwuri muchuni yeBeto Hymn of the Republic.
Glory, glory, hallelujah. You've heard it. Glory, glory, hallelujah. How many? Of course, we all heard that.
Yeah. Vangani, chokwadi tose takamborunzwa.
The circuit rider, preacher, went riding through the land with a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of a blessed promised land as he went riding, singing along, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. He preached a coming judgment of fire and brimstone and a glorious endless heaven of the justified alone. As he rode across the mountain, you could hear him sing this song. As he went riding on, there is power, power, wonder-working power. In the blood of the Lamb, there is power, power, oh wonder-working power. In the precious blood of the Lamb, the old...
Muparidzi wekare aitenderera kunzvimbo zhinji. Munomurangarira here? Maona.
Now his rifle's old and rusty. And it's hanging on the wall. His Bible... very worn and dusty, and they seldom touched at all. That's right. But the message that it brings us will meet us on that day, for God's truth still marching on.
Tose hedu.
Glory, glory, hallelujah.
Ndiri kuzorudzidzira irworwo. Ndamira mangwanani ano pandanga ndichinyora izvozvo pasi, ndikaisa ruoko rwangu papfuti yangu yekare yakarembera pamadziro. Ndafunga hapasi kuzova nenguva yakareba.
And the Bible's worn and dusty, and is seldom touched at all. But his message from this Bible is his judgment one day, and his truth keeps marching on.
Chokwadi chamwari iBhaibheri iri. Ehe. Jesu Kristo mumwe chete zuro nasi nokusingaperi. Muparidzi wekare aitenderera kunzvimbo zhinji nefuti yake kumusana kwake. Bhaibheri rake muruoko rwake akatasva achidarika nemubani nekumusoro kwemakomo nekudzika nemumigero nekwese achiparidza nezvemirenium iri kuuya. Nezvekutongwa kunopfuta kune vasakarurama nekuparidza umambo hwaMwari hwevakarurama. Ichokwadi. Winchester yekare iri kuparara nengura. VeBhaibheri ivo vane bhuku rezvekusangana pabonde panzvimbo yaro. Asi chokwadi chaMwari chiri kufora chichienda mberi. Vanozviita vemazviro kwazvo nhasi uye vozviratidza sezvavakagara vari. Sei, mumwe munhu achachitora nokuti Jesu Kristo mumwe chete zuro nasi nokusingaperi. Ngatiruimbei zvakare. Zvino takasangana pano Methodist, Baptist, Lutheran, mamwe ose tichiimba chorus iyo yekupedzisira. Ngatikwazisanei maoko nemumwe munhu ari pedyo newe, zvino tobva taparadzana. Uye zvino rangarirai, imi munofanirwa kuenda kuchechi kwenyu. Endai nhasi manheru. Ndikwazisireiwo mufudzi wenyu, uye zvakare ndinamatireiwo mumwe nemumwe wenyu. Uyezve zvakare ndinoda kuti murangarire kana usina kwekuenda uye kana ungada chimwe chinhu. Mushure memharidzo yahama Nevo Manheru ano, mushure mekunge vapa mharidzo yavo, zvino ndinoda kugadzira tepi inonzi Chiedza Chitsvuku chiri kuvaima chekuuya kwake. Munoona Manheru anhasi. Ishe vakuropafadzei zvino. Uye vhiki rinouya ndichadaro, svondo inotevera Ishe vachitendera, ndinogona kunge ndiri zasi zvakare kuti ndigadzire imwe zvetepi nokuti ndinofanira kunge ndiri kuakansa vhiki rino rinouya. Zvakanaka, zvino ngatiimbei zvakare uye tikwazisane maoko zvino. Mwari ngavarumbidzwe. Zvino ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana. Masvika panguva chaiyo, hama Radel. Fambai muuye kuno kwechinguvana munamati. Hama Radel, mumwe wehama dzedu dzatinobatidzana nadzo pano, vekuwadzana kudiki kwemachechi kwatiinako pamwe chete, ino inosanganisira mamwe masangano ose. Zvino ndakanzwa kumira kweumhare kwakatorwa nahama Radel kuevhangeri. Uye saka ndinotaura izvi, hama Radel, kuti zvinhu zvose zviri munzira Mwari havana kuvimbisa mutambara kede, asi vakavimbisa hondo hongu, asi vakavimbisa kukunda. Ndiyo nyaya yacho. Ndinorangarira pandakatanga kutora danho iri, kunyangwe mai nababa vangu vaida kundidzinga pamba. Maona, asi ini zvangu ndakatozova bhabhatidza chaizvo muzita raIshe Jesu. Tariro chete yandiinayo nhasi ndeyekumira kwandakaita. Ndinofara kwazvo kuti mharidzo yeBhaibheri kubva kumuparidzi wekare aitenderera kunzvimbo zhinji kusvika panguva ino. Kunyange zvazvo vanhu vakaibata uye vakaigura-gura ndokugadzira masangano uye vakaisa zvitendwa nezvimwe zvese mairi. Chokwadi ichocho chichiri kufora chichienda mberi. Ndizvozvo chichiri kufora chichienda mberi. Mwari vakuropafadzei mumwe nemumwe, uye tinotarisira kukuonai zvakare munguva pfupi. Kusvika panguva iyoyo, mungandiitirawo here iyi fevha imwe chete zvino, zvese pano nepamatepiwo zvakare? Imi hama, ndinonamata kuti Mwari vaise mumwoyo mangu chimwe chinhu ichocho chandakarasikirwa nacho kunze uko mukuzvichepesa. Zviri nyore kwazvo kuzvipinza muchinano chekuzvichepesa. Ndakava nehurukuro rimwe zuva nehama yangu wei vagere pano, vakamira pamberi pano. Murume akanaka, asi vakazvipinza muchinano chekuzvichepesa. Imwe mhando yekuzvichepesa vakaita zvimwe chetezvo. Hama wei, munogona kuzviita zviri nyore. Ukangotora kamwe kanhu mupfungwa dzako woramba uchifunga nenzira iyoyo, dzokera unozviongorora nemagwaro woona kana zviri zvechokwadi kana kuti kwete, wobva waenderera mberi kubva ipapo zvichienda mberi. Ehe, usarasikirwe nekunzwira vanhu. Maona, unofanira kurangarira kuti havana kugadzirwa nemafufu emapuranga. Ivo inyama neropa, vanhu nemunhu wemukati. Ndinamatirewo imi mose kana mukakwanisa. Mwari vakuropafadzei zvino. Tichakotamisa misoro yedu uye tokumbira hama Radel kana vanga matikudi. Zvakanaka hama.
had a rod with you as with Moses. But I meant that you had laid that rod down for some purpose. And that rod was restored to you because it pleased God for you to use that rod. And as the Spirit of God is upon me this morning, I'll say by the Spirit, thus saith the Lord, that the Lord God shall be with thee, and shall go with thee, and he shall perform the words that he spoke to you.
Mwari ngavarumbidzwe. Uyu mushumiri mumwe munhu anogona kunge asingazive. Uye ndiwo mumwe woboka iro inira ndisina kuwandira nguva mangwanani ano. Vaive mune dzimwe dzehope idzodzo dzaitaura nezvangu ndichienda neimwe nzira. Munoona, ndichienda kumadokero, ndichienda kunze kumadokero panguva ino yekupedzisira. Hama JT panel. Zvino panogona kuva nevaenzi vanoshaya kuziva nezvevanhu ava vanorota nezvevaroti. Kwete, hatitambiri mhando dzose dzezviroto nezvinhu. Asi tinotenda kuti Bhaibheri rakati, zvino zvichaitika kuti mumazuva ekupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro pevanhu uye vachaprofita nekuona zviratidzo nekurota hope uye chero bedzi zviri mumakavha ebhaibheri ibasa rangu kuzvitenda nekuzviparidza zvino kana vanhu vakataura zviroto kana ishe vakasapa dudziro tinozvirega zvichienda uye kana chiri chimwe chinhu kana chero munhu akataura nendimi chinofanira kuva chimwe chinhu kuchechi uye chinofanira kuitikawo zvakare tikasadaro unenge uri mweya wakaipa zvinofanira kuitika nokuti kududzirwa kwendimi chiprofita tinoziva kuti ndizvozvo saka tinoedza pano kurarama bhaibheri nenzira chaiyo yarakadzidziswa nayo torega kubvisa chero chinhu pariri kana kuwedzera chimwe chinhu kwariri asi kungorirarama sezvariri ishe varopafadzwa zvakandibatsira hama JT kutenda kuti mwari havana kundiudza kuti ndibude zvino ndonorerutsa pachivi asi kungobuda ndongoramba ndichiita maona ngatinamatei zvino hama pane munhu afenda mirai zvishoma garai makadzikama munhu wese maona baba vari kudenga itai kuti tsitsi dzenyu nerunako zvive nahama wei muzita rajesu kristu dai vadzoka vadzoseiwo ishe vapei simba neutano zvechokwadi chaizvo mwoyo wavo watanga kurova zvakare dzikamai munhu wese zvino ingonamatai ishe jesu itai kuti runako rwenyu netsitsi zvive nahama wei muzita rajesu kristu zvapera sekumira kwandakaita pano paaritari ino pakamboparidzwa mariro pandimire pano apo mazana evanhu akanyengetera kusvika kuna kristu ndatambanudza ruoko maziso avo anga atobuda mwoyo wavo wanga watomira kurova uye pandangodana zita rajesu kristu zvino mwoyo wavo wabva watanga kurova semushumiri wemuchinjikwa ndinozvitaura izvozvo muzita rajesu kristu havashamisi here kukomoka kwemwoyo maona ndinotenda kwazvo kuti zvangoitika izvozvi pane kumirira kusvika taenda munoona nyasha dzamwari ishe ngavaropafadzwe ngatikotamisei misoro yedu baba vekudenga tinokutendai zvino nekunaka kwenyu netsitsi dzenyu munogara muri pakati pedu ndipeiwo ishe mafuta murambi rangu ndipewo tsvimbo yashe kuti ndiitambanudzire pamusoro pevanorwara nevanotambudzwa kuti ndiibuditse pane kuunza rudzikiruro kune vane zviri kudikanwa pavari nekutongwa kune avo vari kuiramba zviitei baba tinokutendai nerunako rwenyu rwese muzita rajesu kristu amen hama rado mwari vakuropafadzei hama